How the angel came to me and his commission, preached on January 17, 1955 in Chicago, a Shona translation. Kuuya kwa kaita ngirozi kwa ndiri nukuraira kwayo. Yakaparidzwa ndira 17, 1955 ku Chicago.
The brethren are probably, I see several tape recorders down here, and they'll pick this up, of course.
We hama pane dziri. We ndiri kuona ma tape recorder akati one day, pana apa, chatepa zwa ndiri kutaura, honguka.
Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders, and you run that right back through, you can get your case exactly.
Apa unenge uchizoda kuziwa zwa unenge wa uzwa numo ya mchene, ingoona hama idzi zina ma tape recorder, wakuri dzireze, unokwanisa kunzwa nyaya yako zvakanaka.
Watch and see if it don't happen just exactly the way it says.
Utarisa uone kuti hazviitiki nenzira inenge yataurwa here uri kuona.
When you hear it, breathe out, thus saith the Lord.
Ukanzwa zvanzi, zvanzi naJehovha.
A certain thing, or this is this way, or just check it over and see if that's right or not.
Chimwe chinhu kana ichi chakamira sezvizvi kana kuti zvicherereze uone kuti handizvo here kana kwete.
It's always that way.
Uri kuona, nguva yose zvinoitika saizvozvo.
Now, for just a little background,
zvino kupa nheyo diki,
and I'm just kind of happy tonight that there's just a few of us here. We're just home folks, aren't we? We're not, none of us strangers.
Uye, ndinomufaro manera ano kuti tiri vashoma pano, tiri vapano chete, handizvo here, hapana muenzi pakati pedu.
We don't, I can just use my Kentucky grammar and feel right at home now, because we're...
Ati, ndinokwanisa kuita, matauriro angu kukendaki nchinzu, wakunyazo sununguka, zvino nokuti ti...
We're just the... I ain't throwing off on Kentucky now, if there's anybody here in Kentucky.
Uye, zvino handisi kuzvidza Kentucky, kana aripo pano anobva kuKentucky.
Is there anybody here from Kentucky? Raise your hand.
Aripo here pano munhu anobva kuKentucky, sumudza ruoko rwako.
Say, I should feel right at home, shouldn't I?
Zvinofanira kusununguka sokumusha, handizvo here.
That's mighty fine.
Zvakanaka chaizvo.
My mother used to run a boarding house.
Amai vangu... vaishanda pamba yaigara vanhu seboarding.
I went down there one day to find out.
Ndakaenda kwa rimwe zuva kundoona.
A great group of men boarded there and a big long table set.
Kwakanga kune boka guru ravarume vaigarako netafura huru refu yaivamo.
I said, how many here from Kentucky stand up?
Ndikati vangani pano vanobva kuKentucky sumukai.
Everybody stood up.
Munhuwose akasumuka.
I went up to church that night, my church, and I said, how many here from Kentucky?
Manerewa ndakaenda kuchechi, ichechi yangu ndikati vangani muno vanobva kuKentucky.
Everybody stood up.
Munhuwose akasimuka.
I said, well, that's been very good.
Sarazoti, zvisinei, zvakanaka chaizvo.
The missionaries have done a good job. So we so thankful for it.
Ma missionary vakaita basa rakanaka naizvozvo tinotenda nokuda kwazvo.
Now in the book of Romans, the 11th chapter, and the 28th verse.
Zvino mubhuku ravaRoma chitsauko 11 ndima 28.
Listen closely now to the reading of the scripture.
Yatsoteererai zvino kuverengwa kwegwaro.
As concerning the gospel, they are enemies for your sake. But as touching the election, they are beloved of the for the Father's sake.
Kana iri vhangeri, ivo vavengi vaMwari nokuda kwenyu. Asi kana kuri kusanangurwa vadikanwa nokuda kwa madzibaba.
For the gifts and callings of God are without repentance.
Nokuti zvipo zvaMwari nokudana kwake hazvishandurwi.
Shall we pray?
Tinamate.
Lord help us tonight now as we approach this reverently.
Ishe tibatsirei manera ano patiri kusvika pane izvi nokuremekedza.
With all of our heart and sincerity.
No moye diose, no kuperera.
Only for your glory these things are said.
Tinotaura zvinhu izvi kuti imi mukudzwe.
Help me, Lord.
Batsire ishe.
And put just in my mind, just the things that should be said and how much to say.
Uye isai mupfungwa dzangu izvo bedzi zvinofanira kutaurwa uye kuti zvingani zvinofanira kutaurwa.
Stop me when it's your time.
Ndimisei nenguva yenyu.
I ask that every heart will receive these things for the benefit of the sick and needy in this audience.
Ndinokumbira kuti moyo wose ugamuchire zvinhu izvi kuti vanorwara nevanoshayiwa muungano ino vabatsirike.
For I ask it in Jesus Christ's name. Amen.
nokutinozvikumbira muzita raJesu Kristu. Amen.
Now, I want to approach this subject just while we're small, and I'll try not to keep you too long.
Zvino ndinoda kutanga nyaya iyi tichiri vashoma uye ndichaedza kusatora nguva refu.
I'll lay my watch out here and try my best now to let you out in good time.
Ndichaisa wachi yangu pano apa ndogaedza napose pandinokwanisa kuti mubude pachine nguva yakanaka.
So you can be back tomorrow night.
Kuti mugokwanisa kudzoka mangwana manheru.
Now be in prayer.
Zvino munge muchinamata.
I don't think the boy even give out cards. I've never asked him whether he...
Handifungi kuti mukomana ambopa zvake makadhi okunamatirwa. Handina kumbomubvunza kuti anga.
And if they didn't or whether they did or did not, it doesn't matter.
Iye kana vasina kupa kunyange vapa kana vasina hazvina mhosva.
We got cards in here anyhow if we have to call some.
Tina makadhi muno kana tichifanira kunamatira vamwe.
So, if not, well, we'll just see what the Holy Spirit says.
Zvino kana pasina hazvinei tichangoona kuti Mweya Mutsvene unotii.
Now, if you'll listen close, now this may be in just a few of us here, it's a good time to say this, because it deals with my own personal being.
Zvino kana mukanyatsoteerera zvino izvanga zviri zvokuti ini tingori vashoma pano nokudaro inguva yakanaka yokutaura izvi nokuti ndezveupenyu hwangu ini.
And that's the reason I read this scripture tonight.
Ndechikonzera ndaverenga gwaro iri manherano.
That you might see that gifts and callings are not any thing that anyone can merit.
Kuti muone kuti zvipo nokudanwa hazvipiwi nokuti wakakodzera.
Paul speaking here said the Jews in the line of the gospel.
Paul achitaura apa anoti Judha mukutaura kweevangeri
was blinded and away from God that for our sake.
Vakapofumadzwa kubva pana Mwari izvo zvichiitirwa isu.
But the verse just before that said all Israel will be saved.
Hazvindi mairi pamusoro pacho inoti Israel yose ichaponeswa.
All Israel will be saved. According to the election.
Israel yose ichaponeswa. Nokuda kwokusanangura.
God the Father has loved them and blinded them that we Gentiles might have a place.
Mwari Baba wakavada akavapofumadza kuti isu mahedheni tiwanewo mukana.
Now of repentance through Abraham. His seeds could bless all the world according to his word.
Iko zvino kutendeuka kuti nomuna Abraham mbeu yake ikwanise kuropafadza nyika yose sezviri mushoko rake.
See how the sovereignty of God is?
Muri kuona here kuzvikwanira kwaMwari?
His word just got to be.
Shoko rake rinofanira kunge rakadaro.
He just can't be nothing else.
Hakwanisi kuva chimwe chinhu.
And now, God has elected us. He's elected the Jew.
Zvino izvine Mwari wakatisanangura, wakasanangura maJudha.
And he's all these things is God's foreknowledge.
Zvakare waka zvinhu zvose izvi kufano ziva kwaMwari.
When he spoke of them, what would be he foreknew it.
Pakataura zvaizoitika kwavari, akafano zviziva.
Now God, in order to be God,
zvino Mwari kuti ave Mwari,
at the beginning he had to know the end or he wasn't the infant God.
Pamavambo aifanira kuziva magumo kana kuti haaizovi Mwari anoziva zvose.
God's not willing that any should perish, certainly not.
Mwari haadi kuti pave nomunhu anoparara kwete zvachose.
He doesn't want anyone to perish.
Haadi kuti pave nomunhu anopararadzwa.
But at the beginning of the days, the world.
Asi pakutanga, pakatanga mazuva enyika.
God knew just exactly who would be saved and who would not be saved.
Mwari aiziva vaizoponeswa novaizorashika.
He didn't want the people to be lost.
Wakanga asingadi kuti vanhu varashike.
It's not his will that any should be lost.
Hakusi kuda kwake kuti pave nomunhu anorashika.
But it's his will to save everybody.
Hasi kuda kwake kuponesa munhu wose.
But he knew from the beginning who would and who would not.
Asi aiziva kubva pakutanga kuti ndiani achaponeswa uye ndiani aizorashika.
That's the reason he could foresee.
Ndicho chikonzero aikwanisa kufanotaura kuti
this thing will happen, that thing will happen.
Chine ichi chaitika, icho chaitika.
This will be that, this person will be that way.
Kana kuti izvi chazodai munhu uyu achava sezvizvi.
See, he could foreknow it because he's infant.
Muri kuona, aikwanisa kufano zviziva nokuti iye haagumirwi nezivo.
You know what it means, that's just there's nothing that he don't know.
Kana muchiziva zvinoreva kungoti hapana chaasingazivi.
See, he knows. Well, there's nothing from before time and after there's no more time. He still knows everything.
Murukuona ano ziwa hongu kuvangua isati yatanga kushikira nguwa isisipo munoona anoramba achiziwa zose.
Everything is in his mind.
Zose zviri mudangariro yake.
And then as Paul said in Romans the 8th and 9th chapter, then why does he still find fault?
Zose zvakataurwa naPaulo muRoma chitsauko 8 nechitsauko 9 ko zvinosei achiri kuwana mhosva.
So we see that.
Saka tinoona kuti.
But God, like preaching the gospel, someone said, Brother Branham, do you believe that?
Asimari sokuparidza evangeri mumwe munhu akati Yama Branham munotenda izvo here?
I said, look, said you must be Calvinist. I said, I am Calvinist as long as Calvinist is in the Bible.
Indika tarisa, chikanzi unofanira kunge uri muCalvinist. Indika ndiri muCalvinist apo bedzi Calvinist painenge iri muBible.
Now there's a limb on the tree that's Calvinism.
Zvino pane bazi pamuti ndicho chiCalvinist.
But there's more limbs on the tree too.
Asi pane mamwe mapazi pamuti uyu zvakare.
A tree has more than one limb.
Muti una mapazi akawanda.
He just wants to run it on out there into eternal security.
Anenge achida kupinda nedziso yacho yokuchengetedzwa nokusingaperi kwomutendi.
And after a while you go on off into universalism and you drop off out there somewhere.
Shire kwakanguva wozoguma ava kuti munhu wose achaponeswa zvotsauka zvakare.
There's no end to it.
Hapana magumo kwazviri.
But when you get through with Calvinism, come back up and start on Arminianism.
Asi ukange watenda chiCalvinist chidzoka zvakare utende chiArminian.
See? There's another limb on the tree and another limb on the tree.
Murikuona pane rimwe bazi pamuti nerimwe bazi pamuti.
Just keep on the whole thing together makes the tree.
Ramba uchikwira zvinhu zvose pamwe chete zvinoumba muti.
So I believe in Calvinism as long as it stays in the scripture.
Nokudaro ndinotenda muCalvinist kana chichienderana namagwaro.
And I believe that God knew before the foundation of the world.
Uye ndinotenda kuti Mwari waiziva nyika isati yavambwa.
Chose his church in Christ.
Akasarudza church yake muna Kristo.
And slayed Christ before the foundation of the world.
Kristo akabayiwa nyika isati yavambwa.
Scripture said so.
Gwaro rakadaro.
He was the Lamb of God slain from the foundation of the world.
Aiva gwayana ramwari rakaurawa nyika isati yavambwa.
And Jesus said he knew us before the foundation of the world.
Murikuona uye Jesu akati iye akatiziva nyika isati yavambwa.
Paul said that he knew us and predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ before the world was ever formed.
Paulo akati iye akatiziva akatitemera kuitwa vana naJesu Kristo nyika isati yavambwa.
That's God. That's our Father.
Ndiye Mwari, ndiwo baba vedu.
See? So don't worry. The wheels are turning just right.
Murikuona nokudaro regai kunetseka zvinhu zvose zviri kufamba sezvinofanira.
Everything's coming just in time. The only thing is getting the turn.
Zvose zviri kuitika munguva yazvo. Chinhu chiripo chete ndechokuti iwe pinda mukufamba kwazvo.
And that's the good part about it. Then you know how to work when you're getting in the turn.
Ndizvo zvakanaka pazviri. Unozoziva kuti woshanda sei kana wapinda mukuitika kwezvinhu uku.
Now, notice now. The gifts and callings without repentance.
Zvino cherechedzai kuti zvipo nokudana hazvinei nokutendeuka.
That's the only way that I could scripturally place my calling in the Lord.
Ndiyo nzira bedzi yandinokwanisa kuisa kudanwa kwangu munashe namagwaro.
And trusting that I'm with friends tonight who will surely understand this and not think it's personal.
Uye ndinovimba kuti ndine shamwari manheru ano vachanzwisisa kuti handisi kuzviitira ini.
But that you might have an understanding.
Asi kuti muve nokunzwisisa.
And know just what the Lord has said that he would do.
Nokuziva kuti zvishe zvaakataura kuti achaita.
And find something moving and then follow in it.
Mozoona chimwe chinhu chichifamba mochitevera.
Now, in the beginning, the first thing that I can ever remember is a vision.
Zvino pakutanga, chinhu chokutanga chandinokwanisa kurangarira chiratidzo.
The first thing that I can recall to my mind is a vision.
Chinhu chokutanga chandinokwanisa kurangarira chiratidzo.
That the Lord gave me.
Chandakapiwa naShe.
And that was many, many years ago. I was a little bitty boy.
Zvakaitika makore mazhinji apfuura, ndakanga ndichiri kakomana.
And I had a rock in my hand.
Uye ndakanga ndine dombo muruoko rwangu.
Now, I beg your pardon. I can remember when I was wearing a long dress.
Chinondiregererei, ndinorangarira nguva yandakanga ndakapfeka dress rakareba.
I don't know whether any of you all old enough to remember when little boys used to wear long dresses.
Handizivi kana aripo mumwe pakati penyu mose akura zvokurangarira nguva iyo vana vavakomana vaipfeka madress marefu.
How many here remembers when children wore it? Yes.
Vangani muno vanorangarira vana pavaipfeka hongo?
Long dresses. Well, I can remember in my little old hut there where we live.
Madress marefu, zvino ndinorangarira muimba yangu duku mataigara.
I was crawling on the floor.
Ndichikambaira.
And it was someone, I don't know who it was, come in.
Zvino pano mumwe munhu handizivi kuti akanga ari ani akapinda mumba.
And mama had worked a little blue ribbon in my dress.
Zvino amai vakanga vasonera karibhoni padress rangu.
And I was just barely able to walk.
Ndakanga ndisati ndava kukwanisa kunyatsofamba.
But I was crawling there and I stuck my finger in the snow on their feet.
Ndaikambaira panguva iyi ndakaisa chigunwe changu muchando chaiva patsoka dzake.
And was eating the snow off his foot, standing by the side of the fireplace, getting warm.
Ndichidya chando chaiva patsoka dzake iye akamira pedyo nechoto achidziya moto.
I remember my mother jerking me up.
Ndarangarira mai vangu vachindirovera izvozvo.
And then the next thing I remember.
Chimwe chinhu zvakare chandinorangarira.
Must have been about 2 years later.
Kwakanga kwapera makore maviri.
I had a little rock.
Kanga ndineibwe duku.
And that would make me about 3 years old, and my little brother then would just been about not quite 2 years old.
Ipapa ndakanga ndava namakore anenge matatu, mununa wangu akanga asati anyatsokwanisa makore maviri.
And so we were out in the back of the yard.
Zvino takanga tiri kuseri.
Where there was just an old chip yard.
Kwakanga kuchitemerwa.
Where they used to bring the wood up and chop the wood. How many remember them days when you used to pull the wood up in the backyard and chop it?
Nokutsemurwa huni. Vangani vanorangarira mazuva awo aitorwa huni kuenda seri kwemba dzotsemurwa.
But I wear a tie even tonight. I'm right at home.
Ko ndasungire tie usiku huno ndinonzwa kunge ndiri kumusha.
Then when out there in the old shipyard there's a little branch that run down there come from the spring.
Zvino pavai iko kwaitsemurirwa huni kwakanga kuine bazi romuti raivapo richibva pachitubu.
Had an old gourd dipper up there at the spring where we dip our water and put it in the old bucket, old cedar bucket, and bring it down.
Pakanga paine mukombe wokucheresa muchitubu mataichera mvura tichiisa muzvirongo, zvirongo zvomuti womusida tichiuya nayo.
I remember the last time I seen my little old grandmother before she died.
Norangarira pandakapedzisira kuona mbuya vangu vasati vafa.
She was 110 years old.
Vakanga vana makore zana negumi.
And when she died, I picked her up in my arms and held her like this just before she died.
Vava kufa ndakavasimudza maoko angu ndikavabata sezvizvi vasati vafa.
She put her arms around me and said, God bless your soul, honey, now and forever, when she died.
Vakandimbundira vakati Mwari aropafadze mweya wako mudikani kubvira zvino nokusingaperi pavakanga vofa.
And I don't think the woman ever owned a pair of shoes of her own in her life.
Handifungu kuti vakambova neshangu dzavowo pachavo muupenyu.
And I remember watching her, and even I was a young man would go down to see him.
Norangarira ndichivatarisa kunyange pandakanga ndava jaya ndaienda kundovaona.
Every morning she'd get up barefooted and go through that snow up to the spring, get a bucket of water and come back.
Mangwanani oga oga vaimuka vasina shangu vofamba muchando vachienda kuchitubu nechirongo chemvura vodzoka.
Her feet right in that, so don't hurt you, she lived to be 110.
Nguva dzavo dzichifamba mumuchando saka hachikukwadzi vakararama kusvikira vavana makore zana negumi saka.
She was very, very rugged, too.
Ongu chamani, vakanga, vakasimbao chaizo.
So then, I remember she was going to tell me about my father's marbles that he played with when he was a boy.
Uye, wanurangara kutivaida kunditauri ya pamsorope nyimo za mamabro za baba wangu za waitambi sawa chiri mkomana.
And a poor old thing, I thought, how she go get up in that attic?
Mjembaro, indakafunga, acha kwani sasei kukwira pa imba ya pamsoro.
Little old two-room shack and had an attic up there.
Imba ya sakara ya iwa na makamuri maviri ya iwa ne imba ya pamsoro.
And he had two saplings cut in a ladder made to go up.
Chinopaiwa ne miti miviri ya katemwa ikagadziriswa manera okukwira nao.
Well, I said, one out, she said, now after dinner, I'm going to tell you, show you your daddy's marbles.
So kana kazvinovakati zvino shure kwokudya ndichakuudza ndichakuratidza nyimo dzamamabhurosa dzababa wako.
I said, all right.
Ndikati zvakanaka.
So she's going to show them to me in a trunk upstairs where she had her stuff put away like the old folks do.
Saka vakanga vachizondiratidza mutirangi rakanga riri mumba yapamusoro mavakanga vakachengetera zvinhu zvavo sezvinongoita vanhu vakura.
I thought, how in the world that poor old thing will get up that ladder?
Ndakafunga ndikati ko chembere iyi ichakwanisa kukwira manera aya sei.
So I got around there and I said, Grandma.
Saka ndakaenda ko ndikati ambuya.
I said, now wait, honey, I'll get up here and help you.
Ndikati zvino mirai mudikanwi. ndichakwira pamusoro apo ndikubatsirei.
She said, stand aside.
Iwo vakati, svuduruka.
Up that ladder she went like a squirrel.
Vakakwira manera setsindi.
She said, well, come on.
Vakati, zvakanaka, chiuya.
All right, grandma. I thought, oh my, if I can just be like that.
Ndika, zvakanaka, mbuya. Ndakafunga, oh, ini zvangu dai ndikakwanisa kuitawo saizvozvo.
That much strength in yet at 110 years old.
Kuva nesimba rakadaro ndava namakore zana negumi.
Now, then I remember being at this little old spring. I had a rock.
Zvino ndichiri kurangarira ndiri pakachitubaka ndakabata dombo.
I was throwing it down like that in the mud, trying to show my little brother how strong I was.
Ndichiri potsera seizvi mumatope ndichiedza kuratidza mununʼuna wangu kuti ndakanga ndakasimba zvakadini.
And there was a bird sitting up in the tree, and he was just chirping, turning around, a little robin or something.
Zvino pakanga pane shiri mumuti yairira ichingodaro kadhimba kana imwe yakadaro.
And the little robin, I thought he spoke to me.
Uye kadhimba aka ndakafunga kuti kari kutaura neni.
And I turned and listened, and the bird flew away.
Uye ndakatendeuka ndokuterera shiri ndokubva yabhururuka.
And a voice said, you're going to spend a big part of your life near a city called New Albany.
Papa izvikari uchapedza nguva huru yeupenyu hwako uchigara pedyo neguta rinonzi New Albany.
It's 3 miles from where I was raised.
Nzvimbo iri maira matatu kubva pandakakurira.
Went about a year later to the place.
Ndakazoendako kwapera gore kunzvimbo iyi.
I have no idea of ever going. New Albany.
Ndisingambofungiri kuti ndingaenda New Albany.
Along through life, how those things.
Mupenyu. Kuti zvino izvi.
Now look, my people was not religious.
Hama dzangu dzakanga dzisinganamati.
My father and mother did not go to church.
Vakanga vasingaendi kuchechi.
Before that they were Catholic.
Asi kumashure vaimbenge vari makatorike.
My little nephew sitting in here somewhere tonight, I guess.
Muzukuru wangu agere muno manera ano ndinodaira kudaro.
I don't know, he's a soldier.
Handizivi musoja.
I'm praying for him.
Ndiri kumunamatira.
Still Catholic.
Iye mukatorike pachake achiri mukatorike.
And last evening when he was here and saw those things of God.
Iye manera apfuura paaiva pano akaona mabasa aMwari.
He was standing right there at the platform. He said, stand there.
Akanga akamira paplatform apo akati amire ipapo.
He said, Uncle Billy, he's been overseas for a long time. Said, and I've seen that.
Akati Sekuru Billy, akanga ambogara mhiri kwamakungwa kwenguva huru akati, pandakaona izvi.
That don't happen in the Catholic Church.
Akadaro izvi hazviitiki muchechi yekatorike.
He said, I believe Uncle Bill, you're right, he said.
Akati izvo, ndinotenda Sekuru Biri zvamuri kuita ndizvo chaizvo, akadaro.
And so I said, honey, it isn't me right, it's him that's right.
Uye nokudaro ndakati mudikanwi, handisiri ini ndiri kuita zvakanaka, ndiye ari kuita zvakanaka.
Him that's right.
Muri kuona, iye ndiye ari kuita zvakarurama.
And so he said, I'm not asking you to do nothing, Melvin.
Zvino iye akati ndikati, zvino hapana zvandiri kukumbira kuti uite, Melvin.
But just serve the Lord Jesus Christ. With all your heart, you go anywhere you want to.
Asi shumira Ishe Jesu Kristu nomwoyo wako wose, enda kwose kwaunoda.
But be sure that in your heart, that Jesus Christ has been born anew.
Asi iva nechokwadi mumwoyo mako, kuti Jesu Kristu waberekwa patsva.
In your heart, and you go to any church you want to after that.
Waona mumwoyo mako zvino wozoenda kuchechi yose yose yaunoda shure kwaizvozvo.
Now, but the people before me were Catholic.
Asi zvino vabereki vangu vakanga vari makatorike.
My father's Irish, my mother was Irish.
Baba vangu vaiva maIrish uye mai vaiva maIrish.
The only break there is in the Irish blood, my grandmother was a Cherokee Indian.
Changanishwa bedzi kwakaitwa ropa rechiIrish, mbuya vangu vakanga vari muCherokee Indian.
My mother is just about a half breed.
Mai vangu vakanga vakaberekwa kubva kundudzi mbiri.
And so then to me it's our generation after 3, it's done faded out.
Zvino ini kwandiri chava isu tiri boka retatu, saka ropa rinobva radzokera zvakare paraiva.
That's the only break in being strictly Irish. Hardy and Branham was the name.
Asi ndiko kusanganiswa bedzi kwakavapo kungatadzidza kuti ndive maIrish akakwana. Harvey na Branham ndiwo aiva mazita acho.
And then behind that was Lyons, which is still Irish.
Kumashure vainzi Lyons, zita rechiIrish zvakare.
And then they was all Catholic, but myself, we had no religious training or teaching at all as children.
Asi vose vakanga vari makatorike, asi ini takakura tisina dzidziso yekunamata kana kurayirwa zvachose savana.
But those gifts, that visions, I saw visions right then just the same as I do now.
Asi zvipo izvi, zviratidzo izvi, Ndaingoona zviratidzo panguva iyo nenzira imwe cheteyo yandinozviona nayo nhasi.
That's right. Because gifts and callings are without repentance.
Ndizvo chaizvo nokuti zvipo nokudanwa hazvinei nokutendeuka.
It's the foreknowledge of God. God doing something.
Fanoziva kwaMwari, Mwari aine zvaari kuita.
Down through life, I was afraid to say anything about it.
Mukufamba kwoupenyu hwangu ndaitya kutaura pamusoro pazvo.
You read my story in the little book called Jesus Christ the Same Yesterday and Forever.
Makaverenga nyaya yangu mubhuku duku rinonzi Jesu Kristu haashanduki zviro nanhasi nokusingaperi.
I think it's some of the books. These are the books. Is that right, Gene? Is it in this the regular book? Is it in the book we have now? Is it Life Story? I think it is.
Ndinofunga kuti zviri muna mamwe mabhuku awa. Ndizvo here, Gene? Iri mune iri here ratinaro nguva dzose bhuku mubhuku ratinaro zvino rinonzi tsananguro yeupenyu? Ndinofunga ndizvozvo.
Then when we had, and that awful, my own books, I've never read them myself.
Zvino isu takanga tiine hazvishamisi here mabhuku angu uye handisati ndambaaverenga pachangu.
But somebody else writes them.
Asi anonyorwa navamwe.
So then it's just something they've taken a meeting, I've been through that, so I'm looking for something else always to happen.
Zvino pane zvavanotora vonyora kubva mumusangano, ndinozviziva nokudaro ndinotarisa nguva yose kuti pave nechinoitika.
So then they're fine. I've read parts of them now here and there just as to get a chance.
Saka hazvo akanaka, ndakaverenga zvidimbu zvavo apo neapo pandinowana nguva.
And now, anyhow, as a little boy, you know the vision, how it spoke to me.
Zvino zvisinei ndichiri mukomana muduku, munoziva kuti chiratidzo chakataura neni sei.
I was about 7 years old and said, don't drink or smoke or defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older.
Ndavana makore angaita manomwe, zvino akati usanwa kana kuputa kana kusvibisa muviri wako nenzira ipi zvayo, pachava nebasa rokuti uzoita kana wakura.
You've heard that told in the book.
Pazvakatsanangurwa mubhuku.
Well, that's right.
Zvakanaka, ndizvo chaizvo.
All along it kept happening.
Mufamba kwenguva zvaingoitika.
When I become a minister.
Pandakazova muparidzi.
Well, then it really started happening. All the time.
Zvino apa zvakabva zvatanga kuitika nguva dzose.
And I one night saw our Lord Jesus. I'm saying this with permission, I believe, from the Holy Spirit.
Uye ini ndakaona Ishe wedu Jesu musiku. Ndiri kutaura izvi nokutenderwa. Ndinotenda kudaro kubva kumweya mutsvene.
The angel of the Lord that comes is not the Lord Jesus.
Mutumwa waJehovha anouya haasi Ishe Jesu.
It doesn't look like him in the same vision.
Hataridzikisa iye muchiratidzo chimwe chetecho.
For the vision I saw of the Lord Jesus, that he was a little man.
Nokuti chiratidzo chandakaona chaShe Jesu wakanga ari murume muduku.
I've been out in the field praying for my dad.
Aiva asiri, ndakanga ndiri musango ndichinamatira baba vangu.
And I come back in, and I went to the bed.
Ndakadzokera kumba, ndikaenda parupasa.
And that night, I looked at him, and I said, oh God, save him.
Usiku iwoho, ndakavatarisa ndikati, oh, Mwari vaponesei.
My mother has already been saved and I'd baptize her.
Mai vangu vakanga vatoponeswa ndikavabhabhatidza.
Then I thought, oh, my dad drinks, so and I thought if I could just get him to accept the Lord Jesus.
Zvino ndakafunga kuti, oh, baba vangu vainwa zvikuru. Ndakafunga kuti dai ndikangokwanisa kuti vagamuchire Ishe Jesu.
I went out, laid down a little old pallet out in the front room near the door.
Ndakabuda ndokundorara pasar wangu mukamuri yapamberi pedyo nomukova.
And something said to me, rise up.
Mwe chinhu chakati kwandiri, simuka.
And I raised up, went walking, and went back into the field behind me, an old broom sage field.
Ndakasimuka ndikafamba ndokuenda mumunda waiva seri kweimba, munda waiva nouswa hunotsvairiswa.
There standing out over 10 feet from me stood a man.
Ikoko mafiti asingapfuuri gumi kubva pandaiva pakamira murume.
White garment on, little fella.
Akapfeka hanzu chena murume muduku.
Had his arms folded like this, a beard kind of short, hair down to his shoulders.
Anga akapeta maoko ake seizvi, ane ndevhu dzakati pfupi kei, bvudzi raisvika mapendekete ake.
He's looking sideways from me like that.
Zvakare akanga akatarisa kurutivi seizvi.
Peaceful looking figure.
Munhu anotaridzika kuva norugare.
But I couldn't understand how his feet, one just behind the other.
Asi handina kuzvinzwisisa kuti tsoka dzake imwe yaiva shure kweimwe.
The wind blowing, his robe moving. Sage blowing.
Mhepo yaivhuvhuta hanzu dzake dzichipepereswa zvirimwawo zvichipepereswa.
I thought, now wait a minute. I bit myself. I said, now I'm not asleep.
Ndakafunga kuti zvinoregai ndione. Ndakazviruma ndikati zvino handina kukotsira.
And I pulled down, pulled a little piece of that sage off, and I got it like a toothpick in it.
Uye ndakadonza kashizha kesora iri munoziva kukunongonesa mazino.
I put it in my mouth.
Ndakaisa mukanwa mangu.
I looked back towards the house.
Ndakatendeuka kutarisa nechokumba.
I said, no. I was in there praying for dad. Something said, come out here, and here stands this man.
Chimwe chinhu chikati ndiuye kuno zvinopano pamire murume uyu.
I thought, that looks like the Lord Jesus.
Ndakafunga kuti anotaridzika saIshe Jesu.
I thought, I wonder if it is. He's looking just exactly, directly towards where our house sits now. So I moved around this way to see if I could see him. And I could see the side of his face like that. But I had to turn way around this way to see him. I said,
ndakatendera nouku kuti ndimuone ndikati
Never moved him.
Iye hazvina kumutsukunyutsa.
I thought, I believe I'll call him.
Ndakafunga kuti regai ndimudaidze.
I said, Jesus.
Ndikati Jesu.
And when he did, he looked around like that.
Pandakamudaro akatendeuka seizvi.
That's all I remember. He just reached out his arms.
Ndizvo zvandinorangarira zvoga akangotambanudza maoko ake.
There's not an artist in the world could paint his picture.
The
characters of his face. The best I've ever seen is that Hoffman's head of Christ at
33.
I've got it on all the literature and everything I use. That's it,
because
that looks just like it. And so then, or pretty near, as low close as it could be.
There's no, uri pedyo chaizvo.
He looked like a man if he'd speak the world would come to an end.
Aitaridzika kuva murume wekuti akataura nyika yaibva yaguma.
And yet, with so much love and kindness, so I just pitched over.
Asi zvaine rudo netsitsi zvokuti iwe, ndakangopunzikira pasi.
In daylight, I found myself just at the break of day.
Uye pakubuda kwezuva, pakabuda zuva ndakazoona.
Pajama shirt soaking wet with tears when I come to myself.
Shirt ya mapijama angu yakanyorova nemisodzi pandakazo bengenuka.
Walking back to the room stage via home.
Ndava kufamba ndichienda kumba nomumunda uyu.
I told it to a minister friend of mine.
Ndakazvitaurira shamwari yangu muparidzi.
He said, Billy, that'll run you crazy.
Yeah, I got Bill. Izvi zvinokupengesa.
He said, that's the devil.
Akati ndi diabolosi.
And said, don't you fool with nothing like that. I was a Baptist minister at the time.
Adre gakumbo tamba nezvakadaro izvo panguva yandaiva muparidzi weBaptist.
Well, I went over to another old friend of mine. I sat down and told him about it.
Zvino ndakaenda kune imwe shamwari yangu zvakare ndakagara pasi ndikamutaurira pamusoro pazvo.
And I said, brother, what do you think about that?
Ndakati, hama, unofungei pamusoro pazvo?
He said, well, Billy, I'll tell you. He said, I believe if you try to keep your life, just preach what's in the Bible here.
Ndotenda kuti kana uchida kuchengetedza upenyu hwako, ingoparidza zviri muBhaibheri umu.
The grace of God and so forth, I wouldn't go off after some fantastic thing, something like it.
Senyesha dzamwari nezvimwe zvakadaro, ndaiva ini ndingateverani nezvinhu zvokupengereka zvakadaro.
I said, sir, I don't mean to go off after some fantastic thing.
Ndakachangamira handisi kuda kutevera zvinhu zvokupengereka.
I said, only thing I'm trying to find out is what this is. He said, Billy, years ago, they used to have those things in the churches.
But
said, when the apostles ceased, those things ceased with it. And said, now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualist, demons.
Zvakare chatina chobedzi kuona zvinhu zvakadaro kose akadaro madhimoni amasvikiro.
I said, oh, brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir.
He said, oh, hama McKinney, muri kurevesa here.
I said, oh, God, have mercy on me.
He said, oh, Mwari, ndinzwi kuti tsitsi.
I said, oh, brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him.
Ndakadini, oh, hama McKinney, mungabatana nini here munamato kuti Mwari aite kuti zvirege kuitika kwandiri zvakare. Munoziva kuti ndinomuda.
And I don't want to be wrong in these things.
Yeah, and ndidi kukanganisika muzvinhu izvi.
I said, you pray with me.
Ndikati, namatai neni.
He said, I will, Brother Billy. And so We had prayer right there in the parsonage.
Akadini, chaita saizo sama bill. Na hizo zo takawa no mnamato imomo mu mumbayo mfundisi.
I asked several ministers, the same thing would come.
Na kumbira wa parizi wakawa, one day, shunu shumwe chete, shahengo uya.
Then I got scared to ask him because he'd be thinking I was the devil.
Shunu takashika kuramba, nishua vunza nukuti, vaizo funga kutindiri diabolos.
So I didn't want to be like that.
Saka nda ndakanga ndisingadi kuva izvozvo.
I know in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened.
Ndaizvo moyo mangu kuti pane chakaitika zvino. Ndizvozvo paiva nechimwe chinhu chakanga chaitika moyo mangu.
And I didn't want to be like that. Never.
Zvino ndakanga ndisingadi kunge ndakadaro. Kwete.
So later on in years
Saka kwakapera makore akati.
I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time.
Ndakanzwa rimwe zuva pa First Baptist Church pandaiva nhengo.
I heard someone say you ought to went over and heard them holy rollers last night.
Ndakanzwa mumwe munhu achiti iwe waifanira kunge wakaenda kunonzwa ma holy rollers usiku wapfuura.
I thought holy rollers.
Ndakafunga kuti holy rollers.
And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer.
Zvino yaiva shamwari yangu Walt Johnson aiimba nenzwi rebass.
And I said, what was that, Brother Walt?
Ndikati, kwaiva nechii, Hama Walt?
He said, a bunch of these Pentecostals.
Akati, boka rama Pentecost awa.
I said, what?
Akati, chii?
He said, Pentecostals.
Akati, ma Pentecost.
He said, Billy, if you'd ever see that.
Akati, Bill, dai ukazviona.
He said, they were rolling on the floor like that and jumping up and down.
Akati, vai umburuka pasi vachidaro, vachisvetuka, svetuka.
And said they said that they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved.
Uya kati vaiti vaifanira kutaura nedzimwe ndimi dzisingazivikanwe nokuti vakasadara havana kuponeswa.
I said, where's that at?
Ini kati ndokupi ikoko?
Oh, says little old tent meeting out there at the other side of Louisville.
Wakati ukatende kunze uko pedyo ne Louisville.
Said colored people, of course, and I said,
Ati vanhu vatema vangagova vapi? Ndikati,
And he said there's a lot of white people there.
Yendo kuti kana vachena vakawanda variko ikoko.
I said, did they do that too? He said, yes, they did it too.
Ndikati, vaita izvozvo here? Iye akati, hongu, vaita izvozvo.
I said, that's funny, as people get mixed up and stuff like that.
Ndikati, izvi zvinosekesa vanhu vanozvipinza muzvinhu zvakadaro.
I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning.
Ini ndikati zvakanaka ndinofunga takafanirwa kuva nezvinhu zvakadaro aiva mangwana nesvondo.
I never forget it. He's eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had.
Andimofa ndakatikanganwa aidya ganda reorange achida kurapa mudumbu mai munetsa.
And I just did as well as it was yesterday.
Nozvirangarira sokunge zvaikaitika nezuro.
And I thought, jabber, jumping up and down.
Ini ndakafunga kuti kungotaura zvisina maturo vachisvetuka.
What kind of religions will he get next? And so I went on.
Ko vachatanga mamwe manamatira api zvakare zvino ndakadaro.
Later from that, I met an old man.
Shure kwaizvozvo ndakasangana nomumwe murume achembera.
It's here in a church maybe now.
Zvimwe ari muno muchechi iko zvino.
He was here over to church by the name of John Ryan.
Kana kuti vakambouya muno muchechi anonzi John Ryan.
And I met him at a place, old fellow, long beard and hair.
Ndakasangana naye pane imwe nzvimbo mukuru uyu aiva nendebvu dzakareba nevhudzi.
And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the House of David.
Pamwe ari muno ndakafunga kuti vaibva ku Benton Harbor kumusoro uko pabato rinonzi imba ya David.
And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets.
Uye zvino vaiva nenzvimbo muLouisville ndaiedza kusangana navanhu ava boka ravo rainzi chikoro chavaprofita.
So I thought I'd go over and see what that was.
Saka ndakafunga kuti regai ndiende ndinoona kuti chaiva chii.
Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines.
So kana ndina kuona munhu aiumburuka pasi asi vaiva nedzimwe dzidziso dzakatyamadza.
That's where I met this old man. He invited me to come up to his place.
Ikoko ndiko kwandakasangana nomukuru uyu akandikoka kuti ndimushanyire kwake.
I went up for a vacation.
Ndakaenda kondiri pazororo.
I was there one day and I went back to his house and he's done gone.
Ndakangogarako zuva rimwe chete ndikaenda kumba kwake ndikawana aenda.
And he'd gone somewhere down in Indianapolis, said the Lord called him, his wife.
Akanga aenda kune imwe nzvimbo ku Indianapolis. Mudzimai wake akati she vakamudana.
I said, you mean you let that man run off like that?
Yeah, muri kureva here kuti munongorega murume wenyu achienda saizvozvi?
She said, oh, he's God's servant.
Vakati, oh, muranda wa Mwari.
Poor old thing died a few weeks ago, I heard.
Tanga kuti mudzimai yakafa mavhiki mashoma achangopfuura.
And she is devoted to him, my.
Vakanga vakazvipira kumurume wavo, vakomana.
That's kind of wife to have.
Ndiye mudzimai wokuroora iyeye.
Right. Right or wrong, he's right anyhow.
Ndizvozvo, kana murume achinatsa kana achikanganisa ari kungona zvakadaro.
I said, well, I know the... Now, he... Brother Ryan, are you here?
Ndakati zvakanaka ini ndaiziva kuti iyo zvino iyo hama Ryan muri pano here?
He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys?
Avapo pano vakamboya rimwe zuva handizvo here vakomana?
Well, they just live with what they can get a hold of. I mean, they didn't have nothing to eat in the house.
Zvakanaka vaingorarama nezvavanenge vangowana izvozvo uye vakanga vasina chokudya mumba.
That's right. And I caught some fish out to a pond or a lake in Michigan.
Ndizvozvo uye ini ndakanga ndabata hove mudziva kana kuti mudhamu rinonzi Michigan.
I come back down to the place.
Ndokudzokera kumba kwavo.
And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with.
Vakanga vasina kana mafuta mumba kana grease rokubikisa hove.
I said, he left you without anything in the house?
Ndikati, akusiya here musina kana chinhu mumba?
So, but he's God's servant. Brother Bill said he.
You are oh, asi muranda wa Mwari hama Bill.
I thought, well, bless your old heart, brother. I'll stand right by you. That's right.
Yeah, munga kuti zvakanaka Mwari nga kropa fadze hama ndichamira nemi ndizvozvo.
You think that much of your husband? I'm ready to join up and stand by you for that.
Munofunga zvakadaro pamusoro pamurume wenyu ndakagadzira kumira nemi nokuda kwaizvozvo.
That's right. We need more women like that today, and more men thinking of their wife like that.
Ndizvo chaizvo tinoda madzimai akawanda akadaro nhasi navarume vakawanda vanofunga madzimai avo nenzira imwe chete iyi.
That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that.
Ndizvo chaizvo ingava America iri nani kana varume namadzimai vakabatana saizvozvi.
Right or wrong, stay with them.
Kunatsa kana kukanganisa, rambai munavo.
Would be so many divorces.
Hapazovino kurambana kwakawanda.
So I went on, and on my road home, it's a strange thing, I come down through Mishawaka.
Saka takaenda ku ini ndakaenderera norwendo rwangu uye ndava munzira yangu kuenda kumba ndakashamiswa ndakapfuura nokumishawaka.
And I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only.
Ndikaona motoka duku dzakudhara dzakamira munzira dzakanzi dzakanyorwa namavara makuru aiti Jesus chete.
I thought, what is Jesus on? That must be religious.
Yavunga kuti zvinoreve Jesus chete zvinofanira kuva zvokunamata.
I went over here and here's bicycles had on it Jesus only.
Pandakaenda ikoko namabhasikoro akanga akanyorwa kuti Jesus chete.
Cadillac, Model T Fords, everything Jesus only on it.
Macadillac, Model T Fords, zvose Jesus chete zvakanyorwa kudaro.
I thought, well, I wonder what that is.
Ndakafunga kuti zvinoreve izvi.
So I followed it around. Come to find out, it was a religious meeting, 1,500 to 2,000 people there.
Saka ndakateverana nazvo ndokuzoona kuti wakanga uri musangano wokunamata paiva navanhu vangaita pakati pechuru namazana mashanu nezviuru zviviri.
And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say.
Ini ndokunzwa kushambatata nokushetuka-shetuka nezvakadaro ini ndikafunga kuti oh.
Here's where I see what holy rollers is.
Pano ndipo pandichaona kuti vatsvene vanoumburuka vakadii.
So, I had my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour.
You know, ndakanga ndine motokari yangu ye Ford yakudhara munoziva yandaiti yaita maira makumi matatu paawa imwe chete.
15 this way, 15 up, now this way.
Gumi namashanu enda uko, gumi namashanu kudzoka uko.
So I pull it over to one side.
Saka ndakandoimisa kune rimwe rutivi.
When I got a place to park, walk back down the street.
Ini pandakanga ndaona nzvimbo yokuimisa ndokudzokera ndichifamba nenzira.
Walked in, looked around, and everybody standing, it could stand, I had to look over their heads.
Ndakapinda mukati ndokutarisa-tarisa munhu wose aikwanisa kusimuka, akanga akasimuka, ndaitotarisana pamusoro pavo.
They were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, whoo, what a people that is.
Vaizhamba nokushetuka-shetuka vachipunzikira pasi, vachingoenderera mberi vachidaro. Ine akafunga kuti vanhu vakaita sei kava.
But the longer I stood there, better I felt.
Pandakaramba ndirimo zvairamba zvichinaka.
That seems pretty good.
Zviri kuita zvakanaka izvi.
Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy.
Zvakanaka, hapana chakaipa pavanhu ava. Havasi kupenga.
I got talking to some of them, so they were fine people.
Ndakatanga kutaura navamwe vavo vaiva vanhu vakanaka.
So I said, well, now, that's the same meeting. I went out and stayed all night that night and The next day I went in.
Zvakadi. Zvakanaka zvino ndiwo musangano mumwechetewo uyo patakabuda ndakavata usiku ihwohwo zuva rakatevera ndikadzokeramo zvakare.
You've heard me tell that my life story.
Vakandinzwa ndichirondedzera izvi murungano rweupenyu hwangu.
I was on a platform with 150 or 200 ministers, maybe more.
Takanga ndakagara mberi navamwe vaparidzi vanokwana zana namakumi mashanu kana mazana maviri kana kupfuura.
And they want everybody just raise up and say where this is from.
Zvino vaida kuti mumwe nomumwe asimuke agotaura kwaaibva.
And I said, Evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist.
Uye ndakati muvhangeri William Branham ku Jeffersonville, ndogara pasi, Baptist.
So sit down, each one tell where they were from.
Ndagara pasi mumwe nomumwe aitaura kwaaibva.
So that next morning when I got in there, I
saka mangwanani akateera pandakapindamo.
Slept in the field all night that night.
Ndakarara mumota usiku hose.
Pressed my trousers between the two Ford seats, you know.
Ndokutsamira mudhebhe wangu pakati pezvigaro zviri zveFord kubvisa konyana, munoziva.
Old Sears sucker trousers, little t-shirts, you know.
Veni mutrauzo womuranda neskipa, munoziva.
So the next morning I went to the meeting with a little t-shirt on.
Zvino mangwana ndakateera ndakaenda kumusangano ndakapfeka skipa yangu.
I didn't have a $3. I had to get enough gas to get home on.
Ndakanga ndangosara namadhora matatu ndaifanira kutengesa petrol yokundishisa kumba.
And I got me some rolls, kind of old, you know, but it was all right.
Ndokutsamira mudhebhe wangu pakati pezvigaro zviri zveFord kubvisa konyana, munoziva.
I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good.
Ndakasvika papombi yemvura ndokunwa glass yemvura, munoziva, ainaka kwazvo.
So I soaked them up a little and had breakfast.
Zvino ndakanga ndanyorovesa nemvura shoma ndokubva ndadya kudya kwamangwanani.
I could eat with them. Now they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them.
Ndakwanisa kudya navo, zvino vaidya kaviri pazuva, asi ndakanga ndisingakwanisi kupa mari yezvipo, naizvozvo handina kuda kudya ndisina kubhadhara.
So then I got in there that morning and said, I just have to sell this part of it.
Saka nokudaro ini ndakapinda mangwanani wawo ndokuti ndofanira kutaura chikamu ichi bedzi.
So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham.
Ndakapinda mangwanani wawo. Mwe akati tiri kutsvaga William Branham.
A young evangelist was on the platform last night, a Baptist.
Muvhangeri wechidiki akauya pamberi pano nezuro manheru, Baptist.
So we wanted to bring the message this morning.
Tinoda kuti atipe mhari dzomangwana nano.
I've seen it's going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist.
Ndakaona kuti zvaizvo ndiomera boka ravanhu vose ava, ini ndiri Baptist.
So I just kind of scooted down in my seat.
Naizvozvo ndakaita sokutsikitsira pasi ndiri pachigaro changu.
I had on seersucker trousers and a t-shirt, you know, and we wore clerical.
Ndakanga ndakapfeka mutrauzo womuranda neskipa, zvino taipfeka mbatya dzokuparidza.
So when I stuck back in the seat like this.
Saka ndakagara pachigaro seizvi.
So he asked two or three times and I sat down by a colored brother.
Ndakabvunza kaviri kana katatu zvakare, uye ndakanga ndakagara nehama yechitema.
And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south.
Uye chikonzero vakaitira musangano wavo kuchamhembe ndechokuti rusarura ganda rwaivako kumaodzanyemba.
So they couldn't have it in the south.
Naizvozvo vaikwanisa kuitira kumaodzanyemba.
So I wonder what this Jesus only was about.
Saka ndakanetseka kuti izvi zvokuti Jesu chete ndezvei.
Now as long as it's Jesus, it's all right.
Ndakafunga kuti kana ari Jesu zvakanaka.
So don't make any difference whether it's how it is, just as long as it's him.
Saka hazvina mutsauko kunyange zviri zvakadi kana bedzi ari iye.
So I sat there a little bit and watched him.
Ndakagarapo shomane ndichivatarisa.
And so they called two or three times more.
Vakadaidzira zvakare kanenge kaviri kana katatu.
This colored brother looked over to me and said, do you know him?
No, hama yechitema iyi yakatarisa kwandiri ikati, unomuziva here?
The showdown was there.
Ini ndakabva ndasvika pamangange.
I couldn't lie to the man, I didn't want to.
Handaikwanisa kunyepera murume uyu, ndakanga ndisingadi kudaro.
I said, look, brother, yes, I know him.
Ndikati, ona hama, hongu, ndinomuziva.
He said, well, go get him.
Iye akati, aika, enda undomutora.
I said, well, I'll tell you, brother, I said, I am he.
Ndikati, zvakanaka, rega ndikuudze hama, ndikati, ndini.
But you see, I said, look, these seersucker trousers, he said, get on up there.
Asoona, ndakati, tarisa, trousers yomurandani, enda ikoko.
And I said, no, I can't go up there. I said, but these trousers on like this.
Ini katikweta andikwanishi kuenda pamsorapo, ndikanetira uziri, ndakadai neskipa iyi.
This little t-shirt, the damn people don't care how you dress.
Akati wana hawa, hawana hanya na mapfekero ako.
And I said, well, look, don't you mention it here.
Ndikatsvakanaka onaka, haikona kuwaudza wazvinzwa.
I said, see, I've got these seersucker trousers on, I don't want to get up there.
Ndikati uri kuona ndine mutirauzi womurandano uya, handidi kukwira ipapo.
Did anybody know the whereabouts of William Branham? He said, yeah, he is. Yeah, he is. Oh, my face real red, you know.
Oh, imi we, so changu chakatsvuka, munoziva.
No tie on, you know, in this little old t-shirt and a little sleeves on like this.
Ndichienda kusunga tie, munoziva. Nakasikipa, kamunoziva, kaiva, na maoko mapfupi akadai.
I went walking up here, my ears burning. I never been around a microphone.
Ndakafamba ndichienda mberi ikoko nzeve dzangu dzichipisa. Ndakanga ndisati ndamboona microphone.
And so I got to preaching up there.
Ndakatanga kuparidza pamberi ipapo.
I took a text and I never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell and then he cried.
Ndakatora nyaya anombofa ndakaikanganwa. Mufumi wakasumudza meso ake mugehena akachema.
A lot of times preach little three things like that. Come see a man, believe us out this, or then he cried.
Ine nguva zhinji ndinoparidza tunyaya twakadaro tina manzwi matatu. Uyai muone murume unotenda here izvi kana zvino iye akachema.
And I kept saying, there's no flowers, and then he cried.
Ndakaramba ndichiti kwakanga kusina maruva, zvino akachema.
There's no prayer meeting, then he cried.
Kwakanga kusina minamato, zvino akachema.
There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried.
Kwakanga kusina vana, zvino akachema. Kwakanga kusina nziyo, akachema, ndokubva ndachema.
So after it's all over, why, my, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say.
Saka shure kwakunge zvose zvapera ko, imiwe, vakango, vakandiunganira vachida kuti ndizovaparidzira ini ndikafunga kuti hazvizivikanwi.
Maybe I'm a holy roller.
Pamwe ndiri mutsvene anoumburuka.
So I thought, maybe, see, they're such fine people.
Muri kuona, saka ndakafunga pamwe, maona vakanga vari vanhu vakanaka kwazvo.
And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so-and-so from Texas.
Zvino, takabuda panze, pava nomurume akanga akapfeka bhutsu dzechicowboy nenguwani hombe yechicowboy. Ini ndimani yakandine Elder Nhingi wekuTexas.
Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, you know, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida. Would you come home?
Yeah, zvakanaka. Zvinotaridzika. Mumwe mukuru akauya zvakare akapfeka chikabudura munoziva kufanana nezvaisimbotambiswa golf nerimwe rinenge juzi. Akati, ndini mufundi Nhingi wekuFlorida. Ungauya here ukaita?
Well, I'm right at home, boy. These seersucker trousers and t-shirt, that's just fine.
Zvakafunga ndika ndiri kunzwa kusununguka hongu mutirauzi womurandano uye neskipa. Izvi zvakanaka.
So, you've heard my life story on those things.
Saka makanzwa izvi murungano rweupenyu hwangu.
So I'll stop here and tell you something that I've never told before.
Zvino regai ndigumire pano ndochikutaurai chimwe chinhu chandisati ndakambotaura.
First thing I want to ask you, I was going to bypass that.
Chokutanga ndinoda kukubvunzai, ngandafunga kusiya izvi.
I've never said it before in public in my life.
Handisati ndambozvitaura paruzhinji rwavanhu muupenyu hwangu.
If you promise me that you love me and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand.
Kana muchindivimbisa kuti muchandida uye muchandida kupfuura izvi shure kwokunge ndapedza kutaura izvi, simudzai maoko enyu.
All right. That's your promise. I'm going to hold you to it.
Zvakanaka. Ivimbiso yenyu ndichakusungirai kwairi.
Sitting in the meeting that night,
ndakagara musangano usiku ihwohwo.
When they sang their songs, they clapped their hands.
Pavaimba nziyo dzavo, vaiombera maoko.
And they'd sing, ah, that little song, I know it was the blood, I know it was the blood.
Yo, aimba ini, chimbo chiya chinonzi, ndinoziva iropa, ndinoziva iropa.
And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord.
Zvakare vaimhanya vachikwira nokudzika napakati pamabhenji nekose kose vachidanidzira nokurumbidza Mwari.
I thought that sounds awful good to me.
Ndakafunga ndikati izvi zviri kundinakidza chaizvo izvi.
I began this referring all time to Acts. Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture.
Ndakatanga nguva nenguva vaingodzokorora mabasa 2:4, mabasa 2:38, mabasa 10:49, zvose izvozvo. Ini ndikati, oh, magwarawa.
I just never seen it like that before, but all my heart was a burning.
Takanza ndambo zuona nenzira yoi asi o moyo wangu wanga uchicha.
Oh, this is wonderful.
Nikati izvi zvakanakisisa.
I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met him.
Ndaifunga kuti raiva boka ravatsvenwa nomumburuka pandakatanga kuvaona.
And I thought, oh my, now they're a bunch of angels.
Asi ko zvino ndazofunga kuti oh imi we zvino vava boka rengirozi.
See, I changed my mind right quick.
Maona, ndakakurumidza kushandura pfungwa dzangu.
So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings.
Saka mangwana ndakatevera ishe pavakandipa mukana wokuparidza pamusangano wavo.
I thought, oh my, I'll get with this bunch of people.
Ndakafunga kuti oh zvangu ndichawadzana neboka ravanhu ava.
That must be the kind of what they used to call the shouting Methodists.
Ndofunga ndivo vamwe chetevo vaisimbonzi maMethodists anoruzha.
Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is.
Ah, vangoti pfuurei. Ndakafunga kudaro dzimwe nguva ndizvo zvavari.
So I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet.
Saka ndakafunga kuti zvakanaka ndiri. Chokwadini ndinozvida. Oh, pane chimwe chinhu pavari chandinoda. Vanozvininipisa nokutapira.
So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me.
Saka zvino chinhu chimwe chete chandakanga ndisinganzwisisi kwaiva kutaura nendimi. Zvakandinetsa.
And I, there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group.
Vene pakanga paine mumwe murume ndingati akanga akagara apa nomumwe akagara apo ndivo vaiva vatungamiri veboka.
This one would raise up and speak in tongues, this would interpret it.
Uyo aisimuka wataura nendimi uyo wodudzira.
And would tell things about the meeting and so forth.
Achitaura zvinhu zviri pamusoro pomusangano nezvimwe zvakadaro.
I got to read that.
Ndakafunga kuti hei ndinofanira kuzviongorora izvi.
So then it vice versa, it fall on this and then back on that one, and each one would speak in tongues and interpret.
Saka zvinova chinjana. Zvikawira pano uyu zvodzoka zvowira pano uyo mumwe nomumwe aitaura nendimi vachidudzira.
The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men.
Chechi yose aitaura asi kududzira kwacho kwaisiyana nokwa varume vaviri ava.
Now seeing they sit close together, I thought, oh my, they must be angels.
Zvondakaona vakagara padyo napadyo ndakafunga kuti oh veduwe havanofanira kunge vari ngirozi.
So while sitting back there,
sandakagara shure ikoko.
Ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me.
Kuti chaiva chii munoziva, handaiziva kuti chii chaiuya pandiri.
And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it.
Uye ndine nzira yekuziva nayo zvinhu kana ishe vachida kuti ndizvisive, muri kuona.
And I don't breathe this out, never before in public.
Uye handi, ndicho chikonzero ndichiti handizvitauri izvi, handisati ndakambozvitaura kuruzhinji.
But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things.
Kana ndichida kuziva chimwe chinhu ishe kazhinji vanondiudza pamusoro pezvinhu izvi.
That's what the gift is for, you see.
Ndiro basa raichipo muri kuona.
So you can't just throw that out before the people, it becomes like cast your pearls before swine.
Saka haungoerekana wataurira vanhu nokuti zvinofanana nokukandira maparira ako kunguruve.
It's a sacred holy thing and you don't want to do that. So God would hold me responsible.
Chinhu chakaereswa chichene uye unenge usingadi kudaro. Naizvozvo Mwari anozoita kuti ndipindure pamusoro pazvo.
Like talking to brethren and so forth, I wouldn't try to find out something evil about a brother.
Zvokutaura nehama nezvimwe zvakadaro, handingadi kuedza kutsvaga chinhu chakaipa pamusoro pehama.
One time sitting at a table with a man, him with his arm around me.
Imwe nguva ndakagara patafura nomumwe murume iye akandimbundira noruoko rwake.
Said, oh, brother Branham, I love you.
Akati, oh, hama Branham, ndinokudai.
And I kept feeling something moving.
Ndakaramba ndichinzwa chimwe chinhu chichifamba.
I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it.
Ndakamutarisa. Akanga asingafaniri kutaura izvozvo. Ndaiziva kuti handidi.
See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one.
Mana nokuti ndakazviona. Anga ari munyengeri chaiye kana pakambova nomunyengeri.
See? And right there, there's his arm around me. I said, well, okay. Walked away.
Muri kuona. Asi apa akanga akandimbundira noruoko rwake. Ine ndikati hongu zvakanaka ndokubva ipapo.
I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother.
Handidi kuziva izvozvo. Ndingada hangu kuti ndimuzive namazivira andinomiita sehama yangu.
Let it go like that. Let God do the rest of it, see.
Ndongozvisiya zvakadaro Mwari woita zvimwe zvose muri kuona.
I don't want to know those things.
Uye handidi kuziva zvinhu izvozvo.
And many times on these things, it's not here in a church.
Uye kazhinji pazvinhu izvi hazviitiki muno muchurch bedzi.
I'll be sitting in the room, sitting to rest, and the Holy Spirit will tell me things is going to happen.
Nenda kagara mumba ndakagara muhotera zvino mweya mutsvene onditaurira zvinhu zvichaitika.
People's right here knows that to be true.
Pano vanhu pano vanoziva kuti ichi chokwadi.
I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, be a certain person.
Bring them on in, for
the Lord has said they'd be here. When we go down the street, there'll be certain things happening. Watch at that crossing there, because you're going to almost get hit. Just sipping it that way, see? Every time, just perfectly. So you don't want to throw yourself too much into that. Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it. God will hold you responsible. Look at Moses.
Moses was a God sent man. Do you believe that?
Moses aiwa munhu akatumwa Mwari. Munozvitenda here izvi?
Predestinated, foreordained, and made a prophet.
Akafanotemerwa, akazodzwa, akaitwa muprofita.
And God sent him out there and said, go speak to the rock after done been smitten.
Said,
go speak to the rock and it'll bring forth his water. But Moses, angry, ran out there and struck the rock.
As Moses ne ashaka mayakarova dombo.
The water didn't come, he smote it again. Said, you rebels, must we bring you water out of this rock?
Akadimapanduki, tokupai mvura kubva mudombo irere.
See what God did? The water come, or say, come up here, Moses. That was the end of it.
Mvuraga Buddha, asagati kuira kuno Moses, ndio akawa maperero acho.
See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts.
Murikuona, wakafanya kuchenjera zuni izo, so sino, so ono itane zvipo zvitsvene zvaMwari.
He's like a preacher, a good, forceful preacher.
He'd
get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that. That's right. You have to watch what you do with divine gifts. Or try to make some big prestige or big name for some church. Or a big name for himself. I'd rather have two or three nights meeting and braise on somewhere else and be humble and stay down.
And
you know what I mean, yes, sir. Always keep a place where God can put his hand on you. This is inside life now, remember. So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up. And I just so alarmed with those people, I thought, I'll find out about those men. And out
in
the yard, I kept looking for them after the service was over. I looked around, I found one of them. I said, how do you do, sir? He said, how do you do? That was you, the young preacher, preach this morning? I was 23 years old and I said, yes,
sir.
And he said, what was your name? I said, Branham. I said, yours?
Branham.
And he told me his name. And I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now. And yet not knowing what that was doing it. I said, well, you people have something here that I don't have. He said, have you got the Holy Ghost since you believe? I said, well, I'm a Baptist. He said, but have you received the Holy Ghost since you believe? And I said, well, brother, what do you mean?
And
I said, I haven't got what you all got. I know that. I said, because you've got something that seems to be powerful and so
on.
I said, have you ever spoke with tongues? And I said, no, sir. I said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost.
Akandi nokutaura ipo pano kuti hauna mweya mutsvene.
I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it.
Zvino ndakati zvakanaka kana zviri izvo zvinodikanwa kuti munhu ave nemweya mutsvene, ini handina.
And so he said, well, if you haven't spoken tongues, you haven't got it.
Zvino yakati zvakanaka kana usina kumbotaura nendimi, zvinoreva kuti haunawo.
And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it?
Zvino tichitaurira nenzira iyi ndakati zvakanaka ndingawana kupi?
I said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost.
Kati na unopinda mumba iyo wotanga kutsvaka mweya mutsvene.
I kept watching him, you know, he didn't know what I was doing.
Zvino ndakaramba ndichitarisa, ndichimutarisa, munoziva, haana kuziva kuti ndaitei.
But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me.
Asi ndakaziva kuti akaziva kuti pane chimwe chinhu chaivapo nokuti iye maziva ake akatanga kunge grazi akanditarisa.
But he was really a Christian.
Uye asi akanga ari muKristu chaiye.
He was absolutely wrung out 100% a Christian.
Akanga ari zvachose muKristu.
That's right. Well, I thought, praise God, here it is.
Ndizvozvo zvakanaka ini ndakafunga kuti Mwari ngaarumbidzwe. Ndazviwana pano.
I've got to get to that altar somewhere.
Ini ndinofanira kusvika paaritari iri pane imwe nzvimbo.
I went out, looked all around, thought I'd find the other man.
Ndakabvapo ndikatenderera ndikafunga kuti regai nditsvake mumwe wake uya.
And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir?
Pandakamuwana ndakatanga kutaura naye ndikati makadi changamire.
He said, say, what church you belong to? He said, they tell me you're a Baptist.
Iye akati, zviya, uri wechechi ipi? Akati, ndinonzwa kuti uri mubaptist.
I said, yep.
Ndikati, honk.
And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. So you ever spoke in tongues? I said, no, sir. He said, you haven't got it.
Akati, hauna mweya mutsvene pauri zvino, handizvo here? Ndikati, hameno, handizivi. Akati, wakambotaura nendimi here? Ndikati, kwete changamire. Akati, haunawo.
And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that.
Ndikati, hongu, ndinoziva kuti handina chamunacho mose, ndinozviziva.
I said, but my brother, I'm really wanting it.
Ndikati, asi hama yangu, ndiri kuchidawo zvechokwadi.
He said, well, there's a pool ready. I said, I've been baptized.
Yeah, zvakanaka iro dziva rakakumirira ndikati ndakabhabhatidzwa.
But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want.
Asi ndakati handisati ndagamuchira chamunacho mose, ndikati zvemune chimwe chinhu chandiri kuda chaizvo.
He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see.
Iye akati, zvino zvakangonaka ndaedza kuti ndibate mweya wake, munoona.
And when I finally got his spirit, now that was the other man.
Uye kana ndakazobata mweya wake, zvino uyu ndiye mumwe wavarume ava.
If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them.
Kana ndakambotaura nomunyengeri wakaipisa, wanga ari uyu.
He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had two children by her.
Aigara mukadzi wake aiva nebvudzi dema, asi iye aigara nomukadzi ane bvudzi rakatsvukuruka akaita vana vaviri naye.
Drink, curse, run to taverns and everything else.
Ainwa nokutuka nokumhanya mabhawa anokuita zvose.
And yet in there, and speaking in tongues and prophesying.
Asi ari muchechi akanga achitaura nendimi nokuprofita.
Then I said, Lord, forgive me. I went home.
Ndikati, Ishe ndiregererei. Ndakaenda kumusha.
That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it.
Ndizvozvoye ndikati ndichango handizvinzwisisi.
Seemed like the blessed Holy Spirit falling and on that hypocrite. I said, can't be. That's all.
Unenge mweya mutsvene unoropafadza waiburuka, asi izvo waiendawo pamunyengeri uyu. Ndikati, hausiwo. Ndizvo zvichete.
During this long period, then me studying and crying.
Munguva yose iyi zvino ndaiedza kunzwisisa ndichichema.
Thought if I could get out with them, maybe I could find out what it was all about.
Ndikafunga kuti zvimwe ndikafambidzana navo ndingazoziva kuti chii chaicho apa.
Here's one a genuine Christian and the other a real hypocrite.
Mumwe mukristo wechokwadi asi mumwe wacho munyengeri chaiye.
And I thought, what of it?
Ndikagofunga zvinorevei.
Oh, I said, God, maybe there's something wrong with me.
Oh, ndikati, Mwari, pamwe kuda ndini ndakacheyama.
I said, being a fundamentalist, that'll have to see that in the Bible.
Uye ndakati, so munhu ndaida kunyatsotevedza zviri mubhaibheri, nyaya inofanira kunge iri mubhaibheri chete.
To me, everything that operates must come out of this Bible or it's not right.
Inofanira kwandiri chinhu chose chinoitika chinofanira kubva mubhaibheri, kana zvikasadaro chinenge chiri icho.
Has to come from here.
Chinofanira kubva umu.
It's to be proved in the Bible, not just one place.
Chinofanira kuratidzwa mubhaibheri, kwete panzvimbo imwe chete.
But it has to come all the way through the Bible.
Asi mubhaibheri rose.
I have to believe it. It has to dovetail and tie together with every scripture.
Ndinofanira kuzvitenda, zvinofanira kubatana namagwaro ose.
I don't believe it.
Kauda, anichitendi.
And then, because Paul said if an angel from heaven come preach any other gospel, let him be accursed. So I believe the Bible.
Uyeze, Paul akati, kunyangwe ngrozi, kavakudenga, ikawuya, ichiparitza imwe evangeli, ngaiwe akatukwa, ndokusaka, ndichitenda Bible.
Now I said, I can never see nothing like that in the Bible.
Uyenda kati, andikwanisi kuona zvakadaro mubhaibheri.
2 years later.
Kwapera makore maviri.
After I lost my wife and everything.
Shure kwakunge ndarashikirwa nomudzimai wangu nazvose.
I was up there at the Greens Mill, my little old place up there.
Ndakanga ndiri kumusoroko Greens Mill pakanzvimbo kangu.
Praying, been back in my cave back there for 2 or 3 days. 2 days it was.
Ndichinamata ndakanga ndagara mubako mangu kwamazuva maviri kana matatu. Aiva mazuva maviri.
I walked out to get a bit of breath of air.
Ndakabuda mbavo kuti ndifefeterwe nemhepo. Ndiwane mhepo yokufema.
And when I walked out there, my Bible was laying out there on the end of a log.
Ndakabuda panze Bhaibheri rangu rakanga riri padanda raiva pamusuo.
Just as you come in, an old tree blow down had a fork in it.
Pandaipinda napo, muti wakanga wawishirwa pasi une mhanda kumucheto.
Now you had a fork laying up like this, the tree laying down.
Weni waiva nemhanda yakanga yakasumukira sezvizvi muti wacho wakaradzikwa.
I just sat straddled that log and lay out there at night time looking up towards the skies like that.
You know, ndakagara, ndakatanangira danda iri, nokugara panguva yousiku ndakatarisa mudenga.
My hand laying up like this and sometimes go to sleep laying around the log like that praying.
Ruoko rwangu rwakasimuka seizvi, dzimwe nguva ndaibatwa nehope ndiri padanda ipapo saizvozvo ndichinamata.
Be up there several days, just don't eat or drink, just there praying.
Ndaigarako kwamazuva akati one day, singarye kana kunwa, ndichingonamata chete.
And I walked out to get a little fresh air out of that cave. It's cool, damp back in there.
Zvino ndakabuda panze kuti ndinofefeterwa kunze kwebako iri. Makanga muchitonhorera nomwando mubako imomo.
So then I come out and there laid my Bible where it had it the day before.
Saka ndakabuda Bhaibheri rangu rakanga riri pandakanga ndarisiya nezviro wacho.
And it was turned to Hebrews, the 6th chapter.
Rakabva razaruka kuHebrews, chitsauko 6.
And I began to read there.
Ndobva ndatanga kuverenga ipapo.
Let us lay aside on, go on to perfection, not laying again the foundation of repentance and dead works and faith towards God and so forth. For it is impossible for those which were once enlightened, made partakers of the heavenly gift and the callings and so forth. But said, but thorns and thistles, which is nigh unto rejecting, whose end the water, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for that which is nigh unto rejecting, with thorns and thistles, whose end is to be
ngatisiyei tiite tiende mukukwaniswa tisingaisi zvakare nheyo dzokutendeuka kubva pamabasa akafa nokutenda kuna Mwari nezvakadaro nokuti hazvikwanisiki kunavo vakambochekerwa vakarayira zvipo zvokudenga nokudanwa nezvakadaro asi pakati minzwa norutumambeva zvava pedyo nokurambwa maperero azvo mvura inonaya panyika kuishongedza nokuigadzira icho chava pedyo icho chava pedyo nokurambwa neminzwa norutumambeva izvo maguma azvo kupiswa uye chimwe chinhu chakatanga kufuridza.
Oh, here it is.
Ndakafunga kuti izvauya.
Oh, here. Now, whatever he won't be up here, he's fixing to give me a vision right now.
Ndinonzwa iko zvino, hazvinei kuti akandimutsa ipapo ari kugadzira kundipa chiratidzo iko zvino.
I waited around the end of that log and waited.
Ndakagara pamucheto wedanda iri, ndikagomirira.
I got up and walked back and forth up and down.
Ndakasimuka ndokufamba-famba ndichikwira nokudzika.
Walked back. Nothing happened.
Ndakadzokera pakare, hapana chakaitika.
Walk back to my cave again, nothing happened.
Ndakafamba ndichidzokera kubako rangu zvakare, hapana chakaitika.
I stood there and I went, oh, what is this?
Ndokusimuka ipapo ndikafunga kuti ko chiko ichi?
I walked over to my Bible again and oh, it just came all over me again.
Ndakaenda kwaiva nebhaibheri rangu zvakare, uye oh, ndakanzwa zvava pandiri zvakare.
I picked it up and I thought, what's in there he wants me to read?
Ndakarisimudza ndokufunga kuti chii chirimo chaari kuda kuti ndiverenge?
I kept reading on down about repentance towards God and faith and so forth.
Ndakaramba ndichiverenga pamusoro pokutendeukira kuna Mwari nokutenda nezvimwewo.
And I read on down where it said, the rain cometh off upon the earth to dress it and prepare it for what it's meant for here.
Ndakaverenga kusvika parinoti mvura inonaya nguva dzose panyika kuishongedza nokuigadzirira zvayakatemerwa pano.
But the thorns and thistles which is nigh unto rejection whose end is to be burned.
Asi minzwa norutumambeva zviri pedyo nokurambwa maguma azvo kupiswa.
Oh, just shake me.
Oh, zvaindizunguza.
I thought, Lord, are you going to give me a vision of what I was up there asking for something or other?
Ndakafunga kuti Ishe, muri kuda kundipa chiratidzo chei? Ndakanga ndaenda kundovakumbirawo zvimwe.
Then all at once before me I seen the world rolling.
Pakare po pamberi pangu ndakaona nyika ichitenderera.
It was all disked up.
Yakarimwa yose.
And here went a man with white with his head up a sowing seeds like this.
Pakabva pauya murume akapfeka zvichena akanga akasimudza musoro aidyara mbeu seizvi.
And when he went coming just as he went over the hill.
Uye pakapfuura pakauya pakangoti potei negomo.
Here come a man behind him dressed in black with his head down a sowing seeds.
Pamwe murume shure kwake akapfeka zvitema akatsikitsira pasi achidyara mbeu.
And when the good seeds come up, it was wheat.
Mbeu dzakanaka padzakabuda raiva gorosi.
And when the bad seeds come up, it was weeds.
Mbeu dzakaipawo padzakabuda aiva masawi.
And then it come a great drought on the earth.
Uye kwakapisa chaizvo panyika.
And the wheat had its head hanging over just about perished, wanting water.
Gorosi rakabva rarembera hura dzaro roda kuoma nokushaya mvura.
I've seen all the people with their hands up praying for God to send water.
And then I've
seen the weed, it had its head down, bowing for water.
And just
then the great clouds come across and the rain just gushed down.
And
when it did, the little wheat that has all been over went, stood right up.
Pakanaya gorosi rakanga rakashava raka ndokumira rakati twasu.
And the little weed right beside went, stood right up.
Masawu aiva parutivi akati ndokuti twasu.
I thought, well, what's that?
Ndakafunga ndikati ko chiko ichi.
Then it come to me.
Zvakabva zvandijekera.
There it is.
Hezvino.
The same rain that makes the wheat to grow makes the weed to grow.
Mvura imwe cheteyo inoita kuti gorosi rikure, inoita kuti masawe akure.
And the same Holy Spirit can fall in a bunch of people.
Zvino mweya mutsvene mumwe cheteyo unokwanisa kuburuka paboka ravanhu.
And can bless a hypocrite just the same as it blesses the other.
Unokwanisa kuropafadza munyengeri nenzira imwe cheteyo yaunoropafadza vamwe.
Jesus said, by their fruits you shall know them.
Jesu akati muchavaziva nezvibereko zvavo.
Not whether he shouts, whether he rejoices.
Kwete nokuti anodaidzira kana kuti anofara.
But it's by his fruits you shall know him.
Asi nezvibereko zvavo muchavaziva.
I said, there you are. I got it, Lord.
Kati hezvoka ndazvibata Ishe.
I said, then that really is the truth. This man, you could have gifts without knowing God.
Ndakati zvino ichokwadi chaicho murume uyu anokwanisa kunge ane zvipo asi asingazivi Mwari.
So then I was getting too critical on speaking with tongues, you see.
Saka zvino ndakanga ndava kutsoropodza zvakanyanya kutaura nendimi maona.
But one day then how God had vindicated that to me.
Asi rimwe zuva ipapo Mwari wakazozvijekesa kwandiri.
I was baptizing down on the river, my first convert at the Ohio River.
Ndaibhabhatidza kurwizi vanhu vokutanga kutendeuka kurwizi rweOhio.
And the 17th person I was baptizing.
Iye ndakanga ndava kubhabhatidza munhu wechi 17.
As I started to baptize him, I said, Father, as I baptize him with water, you baptize him with the Holy Spirit.
Pandakatanga kumubhabhatidza ndakati, Baba, pandinomubhabhatidza nemvura, imi mubhabhatidzei nomweya mutsvene.
I started to put him under the water.
Ndakatanga kumunyudza mvura.
Just then a whirl come from the heavens above, and here comes that light shining down.
Uye pakarepo chamupupuri chakabva kudenga kumusoro ndokupuruka chiedza chiya chichipenya.
Hundreds and hundreds of people on the bank.
Mazana nemazana avanhu akanga ari pamucheto porwizi.
Right at 2 o'clock in the afternoon in June.
Nenguva dza2 o'clock masikati mumwedzi wachikumi.
And hung right over where was that?
Ndokubva chamira pamusoro popandakanga ndiri.
A voice spoke from there and said, as John the Baptist was sent for the forerunner of the first coming of Christ, you've got to have a message that will bring forth the forerunning of the second coming of Christ.
Inzwi rakataura richibvamo rikati, saJohani Mubhabhatidzi akatumwa kugadzirira kuuya kwaKristu kwokutanga, iwe une shoko richagadzirira kuuya kwechipiri kwaKristu.
And it like scared me to death.
Zvakandivhundutsa zvikange zvichandiuraya nokutya.
And I went back and all the people there, the foundrymen and all them, the druggists and all of them on the bank.
Uye ndakadududza vanhu vose vaivapo, vapfuri vedare navamwe navatengesi vamapiritsi navamwe vose vakanga vari pamucheto porwizi.
I baptized about 200 or 300 that afternoon, and when they taken me out,
ndakanga ndabhabhatidza vanhu vangaita mazana maviri kana matatu masikati iwavo, zvino pavakandibudisamo,
pulled me out of the water, the deacons and so forth went up. They asked me, said, what did that light mean?
Vakandibudisa mumvura madhikoni namo vakandibvunza vakati ko cheza chiya charevei.
A big group of colored people from the Gilead Age Baptist Church.
Boka guru ravanhu vechitema voku church ye Gilead Age Baptist Church.
And the Lone Star Church down there.
No Lone Star.
And many of those down there, they began screaming when they saw that happen. People fainted. A girl I tried to get out of a boat there, sitting there with a swimming suit on.
Mumsikana ndakaedza kumuta abude mugwa rake makanga ari akapfeka nhumbi dzokutwinisa.
A Sunday school teacher in a church.
Aipinza Sunday school mune imwe church.
And I said, won't you get out, Margie?
Ndikamuti aungabvimo here, Margie?
She said, Billy, I don't have to get out. I said, that's right, you don't have to.
Akati, Bill, ndinobudirei? Ndikati, ndizvozvo, haufaniri.
But I'd have enough respect for the gospel to get out where I'm baptized. She said, I don't have to.
Achidai ndirini, ndingawana kuremekedza evhangeri kuti ndibve pari kubhabhatidzirwa, iye ndokuti handisi kuzobva.
And when that she sat there sniggered and laughed at me baptizing.
Uye paakagarapo achingoseka nokutsoropodza kubhabhatidza kwandaiita.
Because she didn't believe in baptizing.
Nokuti yakanga asingatendi mukubhabhatidza.
So then when the angel of the Lord came down, she pitched forward in the boat.
Zvino pakauya mutumwa waJehovha akapidigukira mugwa imomo.
The day the girl's in the insane institution.
Nhasi uno musikana iyeye ari muchipatara chamapenzi.
So you just can't play with God.
Saka haufaniri kutamba naMwari saizvozvi.
Now, later on, a beautiful girl went to drinking later on, was hit with a bottle of beer bottle, cut all over her face down, oh, a horrible looking person.
Unogona zvino shure kwenguva aiva musikana wakanaka akatanga kunwa nokuzorohwa nebhodhoro rehwahwa chiso chake chikachekwa chekwa haatarisiki chiso chake.
And there that happened.
Uye ndipo pakaitika izvozvo.
And then all along down through life I'd see that.
Uye upenyu hwangu hose ndaiona chinhu ichi.
See that moving, see that visions, how those things would happen.
Ndichiona chichifamba, ndichiona zviratidzo kuti zvinhu zvichaitika sei.
Then a little later on, it kept bothering me so much.
Zvino kwapera kanguva kakati zvakaramba zvichindinetsa chaizvo.
And everybody tell me it was wrong.
Zvakare vanhu vose vaindiudza kuti zvakaipa.
And I took off to my old stamping grounds up there where I always prayed through.
Uye ndakabva ndananga kunzvimbo yangu kwandaenda ndichindonamatira.
And I, no matter how much I keep praying for that not to come to me, it come anyhow.
Uye ndai hazvinei kuti ndainamata zvakadii kuti izvi zvisauya kwandiri, zvairamba zvichiuya.
And so I was game warden in the state of Indiana.
Uye ndaingo ndaiva mupurisa anochengeta mhuka mudunhu reIndiana.
And I come in, there was a man sitting there.
Zvino ndakasvika kubasa paiva nomurume akanga akagarapo.
A brother to my pianist at the tabernacle.
Mukoma munhu anoridza piano kutabernacle yangu.
And he said, Billy, will you ride up to Madison with me this afternoon? I said, I can't do it. I got to go up to forestry.
Akanditi, Bill, handingaendi tose here kuMadison masikati ano. Ini ndikati handikwanisi, ndiri kufanira kuenda kundoona nezvemiti.
And I'd just coming around the house and taking off my belt, gun belt and things, and rolling up my sleeves.
Uye, dai, ndichangosvika pamba, ndava kusunungura bhande repfuti nezvimwe zvakadaro. Ndichipeta maoko ehembe yangu.
We live in a little two-room house.
Taigara mukamba kaiva namakamuri maviri.
And I was going to wash and make ready for my meal.
Zvindakanga ndoda kugeza kuti ndigadzirire kudya.
And I washed and just walking around the side of the house under a big maple tree.
Zvindakanga ndageza ndiri kuenda nerimwe divi remba. Zvino pasi pomuti mukuru unenge mupuranga.
And all at once something went.
Uye kamwe chimwe chinhu chakati.
And I just almost passed out.
Zvindakaita sendi chafenda.
And I looked and I know it was that again.
Uye ndakatarisa ndikaziva kuti chaiva chinhu chiya zvakare.
I sat on those steps and he jumped out of his car and ran to me and said, Billy, are you fainting? I said, no, sir.
Ndagara pasi pamastepu uye ndokushetuka kubva mumotokari yake ndokumhanyira kwandiri akati, Bill, wava kufenda here? Ini ndikati, aiwa changamire.
He said, what's the matter, Billy?
Iye akati, ko zvaita sei, Bill?
I said, I don't know. I said, just go ahead, brother. That's all right, thank you.
Uye ndikati, handizvivi. Ndikati, ingoendai henyu, hama, hapana chakaipa, ndatenda.
My wife came out and brought a pitcher of water. She said, honey, what's the matter?
Mudzimai wangu akabuda nomugomo wemvura akati, mudiwa, zvaita sei?
I said, nothing, sweetheart.
Ndikati, hapana mudiwa.
So she said, come on now, dinner's ready. She put her arm around me, tried to bring me in.
Saka akati, chiuya zvino, kudya kwagadzirirwa. Akabva andimbundira noruoko ndokuedza kupinda mumba.
I said, Honey, I want to tell you something. I said, you call him up and tell him I won't be out there this afternoon. I said, meet his sweetheart. I said, I know in my heart I love Jesus Christ. I know that I passed from death into life. But I don't want the devil having anything to do with me. And I said, I can't go on like this. I'm a prisoner. I said, all the time when this thing keeps happening, things like that, and these visions are coming and so forth like that, or whatever it is, I said, it happens to me. I didn't know it was a vision. I didn't call it a vision. I said, them trances like, I said, I don't know what that is.
Ndakati nguva dzose kana chinhu ichi chichingoitika nezvinhu zvakangodaro nezviratidzo izvi zvichingouya nezvimwe zvakadaro kana zvingava chii ndakati pazvaiitika kwandiri ndakanga ndisingazivi kuti chaiva chiratidzo ndakanga ndisingachiti chiratidzo ndaiti zviya zvinenge zviroto ndakati handizivi kuti chii ichocho.
And honey, I don't want to fool with it. They tell me it's the devil, and I love the Lord Jesus.
Uye mudiwa ini handidi kutamba nazvo.
Oh, she said, Billy, you oughtn't listen to what people tell you.
I said, but honey,
look at other preachers.
I
said, I don't want it. I said, I'm going to my place in the woods.
I got
about $15. You take care of Billy. Billy's little bitty boy then, little bitty fella.
I said, you
take that's enough for you and Billy to live on a while.
Got iwe tora inokwanyira iwe na Billy kuti kuraramisei kwakanguva.
Call up, tell him I may be back tomorrow. I may not never be back.
Wafonera wataura kuti dzimwe nguva ndinga dzoka mangwana pamwe handidzoki.
If I ain't back in the next 5 days, put a man on in my place.
I said, Meaty, I'll never
come out of that woods until God promises me he'll take that thing away from me and never let it happen again.
When I got meat, and this is a joke, I shikra, Marandi Bimbisakuti, I shall visa Chuni Chipandiri Kuti, Sazoiti Azakari.
Think of the ignorance that a man can be.
Fungaiksa Ziokunokunakua, Pamunu.
Now I went up there that night.
Zino, Nagayenda Kosiki Wawo.
Went back in a little old cabin for us. Next day, it was kind of late. I was going to go up to my camp the next day up on the farther around the mountain, or the hill rather, to get up in the woods there.
Mkamba kwa mapangwa mangwana acho, kwa titokei, indakanga nishida kuzoenda, kumsasa wangu zuara itewela, kumsoro uku, seri kwe gomu kana kuti kakomo, ningadalo, zino ndo pinda msangu imomo.
I don't believe the FBI could find me up there.
Andi tendu kuti FBI, ya hindi wana imomo.
So this little old cabin.
Saka mkamba, kama tandaka.
I'd been praying all that afternoon and before it got too dark.
Ndakanga ndaramata masikati ose kusati kwanyanya kusviba.
I prayed, was reading over there in the Bible where it said the spirit of the prophets is subject to the prophet.
Ndainamata ndichiverenga Bible pakanzi mweya wa profita uri pasi pomuprofita.
I couldn't make that out.
Ndakwanisa kuzvinzwisisa.
So it got too dark in the little cabin where I used to trap when I was a boy.
Saka makanga mava nerima mukamba kadikaka kwandaisimboteya muka ndichiri mukomana.
Had a trap line through there and go up there and fish and stay all night.
Ndaiva nemisungo yangu ikoko uye ndichiraura usiku hose.
There's a little dilapidated cabin sitting over there. Been in there for years.
Kaingova kamba kakasakara kamapangu kaiva ikoko kaiva namakore kavakwa.
Some tenant might have had it before it all come to that.
Pamwe kaigarwa nomumwe munhu kasatika parara zvakanga kaita.
And so I was just waiting there.
I thought,
well, got along towards 1 o'clock,
2 o'clock, 3 o'clock in the morning.
I was walking up down the floor. Walking back and forth. I sat down on a little stool there, a little box of a thing. I sat down there and I thought, oh God, why do you do this to me?
And I said,
Father, you know I love you. You know that I love you. And I don't want to be possessed with the devil.
ini andidi kugarwa na diabolos.
I don't want them things to happen to me.
Andidi kuti zvinhu izvi zviitike kwandiri.
Please God, don't never let it happen no more.
Ndapota Mwari musarega zvinhu izvi zviitika zvakare.
I said I love you. I don't want to go to hell.
Ndakati ndinokudai andidi kuenda kugehena.
What's the use of me preaching and trying and putting my efforts forth if I'm wrong?
Ko zvinondibatsirei kuparidza nokuedza nokushingaira kana ndakatsauka.
I'm not only taking myself to hell, I'm misleading thousands of others.
Uye handisi kuzviendesa gehena ini chete, ndikuendesawo zvuru zvavamwe vanhu vandiri kutungamirira.
There are hundreds of others in them days, and I said I had a big ministry.
Kana mazana mazuva iwayo, uye ndakanga ndine shumiro huru.
And I said, well, I don't never want to happen to me again.
Uye ndakati zvakanaka handidi kuti zviitike zvakare kwandiri.
I sat down on this little stool and I just sitting all kind of in this position.
Ndakanga ndakagara pasi pachituru ichi. Ndakanga ndakangogara magarire awa.
Just like that. And all at once I seen a light flicker in the room.
Saizvozvi pakarepo kamwe ndakaona chiedza chichipenya mumba.
I thought somebody was coming up with a flashlight.
Ndakafunga kuti pane ari kuuya netochi.
And I looked around and I thought, well,
ndakatarisa ndikafunga zvakanaka.
And here it was right out in front of me, an old wooden boards on the floor.
Uye chino chava pano pamberi pangu chaipo, pasi pose pakanga pari pamapuranga.
And there it was right in front of me, the little old drum stove sitting in the corner of the top was tore out of it.
Zvinhu chaivapo apa pamberi pangu chaipo, paiva nechitofu chegaba pakona, musoro wakanga wabviswa pachiri.
And right in here there was a light on the floor.
Zvino imomo maiva nechiedza pasi.
I thought, well, where is that? Well, that couldn't be coming.
Ndakafunga ko chiripiko zvakanaka hachisi kubva.
I looked around.
Ndakatarisa.
And here it was above me, this very same light.
Zvino chino chakanga chava pamusoro pangu chaipo chiedza chimwe chete ichi.
Right there above me, hanging right like that.
Pamusoro pangu chaipo chakamira sezvizvi.
Circling around like a fire, kind of an emerald color.
Chitenderera somoto unenge woruva rwesimaragdino.
I got just above it, like that.
Chichingoti hui, hui, hui. Saizvozvo pamusoro pacho, saizvozvo.
And I looked at that and I thought, what is that? Now, it scared me. I heard somebody coming.
Uye, ndakachitarisa, ndikafunga kuti ko. Chiko ichochi, zvinochaka ndichikisa. Uye, ndakanzwa munhu aiuya.
Just walking. Oh, it was barefooted.
Aingofamba chete, asina shangu.
And I seen the foot of a man come in. It's dark in the room, all but right here where it's shining right down.
Ndakaona tsoka yomunhu ichipinda mumba makanga mune rima mose kusiya chete pachaiva chichivhenekera pasi.
I seen a foot of a man coming in.
Ndakaona tsoka yomunhu ichipinda.
And when he come into the room,
zvino paakapinda mukati,
walked on up, he is a man about, looked way about 200 pounds.
Akafamba achiuya aiva murume angaita kwandire, aita sokunga anorema mazana maviri amapaundi.
He had his hands folded like this.
Anga akapeta maoko ake seizvi.
Now I'd seen it in a whirlwind. I'd heard it talk to me.
Ndakanga ndachiona chiri chamupupuri. Ndakanga ndanzwa chichitaura neni.
And seen it in a form of a light.
Ndakambenge ndachiona chiri chiedza.
But the first time I ever seen the image of it.
Asi aka kaiwa kutanga kwokuti ndione mufananidzo wacho.
It walked up to me real close.
Chakafamba chiuya kwandiri pedyo chaipo.
Well, honest friend, I thought my heart would fail me.
Chokwadi shamwari dzangu ndakafunga kuti ndichatsemuka hana.
Just imagine, put yourself there. It make you feel the same way.
Da, chimbofungai zviise panzvimbo iyoyo zvinokuita kuti unzwe zvimwe chetezvo.
You're maybe farther along the road than I am.
Dzimwe nguva kura pazviri kupfuura ini.
Maybe a Christian longer.
Pamwe hamukristo kwenguva yakareba.
But it would make you feel that way.
Azvai kuita kuti unzwe zvimwe chetezvo.
Because after hundreds and hundreds of times of visitation, it paralyzes me when he comes near.
Nokuti shure kwa zana namazana achakandishanyira chinoitisa chiveve pachinoswedera pedyo neni.
Sometimes it even makes me almost completely pass out. It's so weak.
Pamwe chinondiita kuti ndinoita kunge ndichafenda ndinenge ndaneta.
And I leave the platform many times if I stay too long, I'll go completely out.
Kazhinji pandinobva paplatform ndikagarisapo ndinobva ndafenda zvachose.
I've had them ride me around for hours, not even know where I was at.
Vanhu vainditakura ndiri mumotokari kwamahawa akawanda. Singatombozivi kuti ndiri kupi.
Now, I can't explain it.
Handikwanisi kuzvitsanangura.
Read down here in the Bible and it'll explain it. What it is.
Verenga mubhaibheri umu uye ndiro richatsanangura kuti chii.
The scripture says so.
Gwaro rinotaura kudaro.
So, I was sitting there and looking at him.
Saka, ndakanga ndakagara ipapo, ndakamutarisa.
Okay, I had my hand up like that.
Da, ndakanga ndakasimudza ruoko rwangu seizvi.
He's looking right at me just as pleasant.
Akanga akanyatsonditarisa akafaranuka.
But he had a real deep voice.
Asakanga nenzwi rakadzika.
And he said, "Do not fear. I am sent from the presence of Almighty God."
Nobody usatya. Ndatumwa kubva muupo hwaMwari shamasimba.
And when he spoke that voice,
nepakataura inzwi iroro,
that was the same voice that spoke to me when I was 2 years old all the way up.
Ranga riri inzwi rimwe chetero rakataura neni ndichine makore maviri uye nguva dzose ndichikura.
I know that was him.
Ndakaziva kuti ndiye.
And I thought, now, and hear it, now listen to the conversation.
Uye ndakafunga kuti zvino, uye chinzwai izvi, zvino chiteererai kunaurirano.
I quoted the best that I can. Knowingly, word by word.
Just an angle, no pandino quansana, posok ziokangu, manzuacho.
Because I hardly remember.
No, then say that's orangari.
And he, I said, looked at him like that. He said, "Do not fear. Just as quiet."
Yeah, Nagati. Nagam Tari Sasaiso, Zoyakati, Usatka, Signoro Nyoro.
Said, "I am sent from the presence of Almighty God."
Aganda tumak vamu po, Huamari Samasimba.
To tell you that your peculiar birth, that you know what my birth was up there, that same light hung over me when I was first born. And so I said, your peculiar birth and misunderstood life has been to indicate that you are to go to all the world and pray for the sick people.
Zvakaitwa kuratidza kuti unofanira kuenda kunyika yose uchinamatira vanorwara.
And said, and regardless of what they have,
uye akati hazvina mhosva kuti vanonzwei.
And he designated, God who's my judge knows, that he designated cancer.
Uye akatsaura Mwari ari mutongi wangu anoziva kuti akatsaura cancer.
Said, if you get the people to believe you and be sincere when you pray,
akati hapana. Ukaira kuti vanhu vakutende ukaperera paunonamata.
Nothing shall stand before your prayer, not even cancer.
Hapana chishamira pamberi peminyengetero yako, kunyangwe cancer.
If you get the people to believe you.
Murikuona ukaira kuti vanhu vakutende.
And I've seen he wasn't my enemy, he was my friend.
Ndakaona kuti akanga asiri muvengi wangu, akanga ari shamwari yangu.
I didn't know where I was dying or what was happening when he's coming up to me like that.
Zvino handina kuziva kuti ndava kufa here kana kuti chii chiri kuitika paaiuya kwandiri saizvozvo.
And I said, well, sir, I said, I am, what do I know about healings and things like that, those gifts?
Ndakati zvakanaka changamire, ndiri chii chandinoziva pamusoro pokupodzwa kwavarwere nezvimwe zvakadero nezvipo izvozvo.
I said, well, sir, I'm a poor man.
Ndakati zvino changamire, ndiri munhu murombo.
And I said, I'm among my people. I live with my people who's poor.
Ndiri pakati pavanhu vangu inini ndinogara navanhu varombo.
I'm uneducated.
Handina kudzidza.
And I said, and I would not be able. They not understand me. I said they wouldn't hear me.
Ndiri uye ini andikwanisi havanga nzwisisi. Ndikati havanditendi.
And he said, as the prophet Moses was given two gifts. Signs, rather.
Yeah, prophet Moses akapuwa zvipo zviviri kana kuti zviratidzo ndingadaro.
To vindicate his ministry.
Kusimbisa shumiro yake.
So are you given two gifts to vindicate your ministry?
Naizvozvo iwe uchapuwa zviviri nokudaro iwe uri kupiwawo zviviri kusimbisa shumiro yako.
He said one of them will be. That you'll take the person that you're praying for by the hand, with your left hand and their right.
Uchatora munhu waunenge uchinamatira noruoko, ruoko rwako rworuboshwe nerwavo rworudyi.
And said, then just stand quiet.
Yeah, there's no mira wakanyarara.
And there'll be a physical effect that'll happen on your body. And said, then you pray, and if it leaves, the disease is gone from the people.
Yeah, got it. Shadaro namata. Zvikabva chirwere chinenge chabvawo pamunhu.
If it doesn't leave, just ask the blessing and walk away.
Zvikarega kubva, ingokumbira maropafadzo woenda hako.
Well, I said, sir, I'm afraid they won't receive me.
Zvine ndikatangamire, ndinotya kuti havanganditendi.
He said, and the next thing will be, if they won't hear that, then they will hear this.
Iye akati chechipiri ndechekuti kana vakasateerera icho vachateerera ichi.
That then it will come to pass that you'll know the very secret of their heart.
Akati chaitika kuti uchaziva zvakawanzika chaizvo zvemwoyo yavo.
That this they will hear.
Akati izvi vachazviteerera.
Well, I said, sir, that's why I'm here tonight.
Asi kana kadero changamira ndicho chikonzero ndiri kuno usiku huno.
I have been told by my clergyman that those things that's been coming to me was wrong.
Ndakataurirwa navafundisi vangu kuti zvinhu izvo zvanga zvishuya kwandiri zvakaipa.
He said you were born in this world for that purpose.
Yakati wakaberekwa munyika ino nokuda kwechikonzero ichocho.
See, gifts and calling without repentance.
Muri kuona zvipo hazvinei nokutendeuka.
He said you were born in this world for that purpose.
Yakati wakaberekerwa chikonzero ichocho munyika ino.
And I said, well, sir, I said that my clergyman told me it was the evil spirit.
Uye ndakati asika changamire ndikati izvi vafundisi vangu vakandiudza kuti waiva waya mweya wakaipa.
And I said they that's why I'm here praying.
Uye ndakati vai ndicho chikonzero ndiri pano ndichinamata.
And here's what he quoted to me.
Zvino izvi ndizvo zvaakanditaurira.
He related to me the coming of the Lord Jesus in his first time.
Wakandondedzera kuuya kwashe Jesu mukuuya kwake kokutanga.
And I said, the strange thing was, friend.
Uye ndakati chinoshamisa hechi shamwari dzangu.
Well, I'll stop right here just for a minute. Go back.
Zvinoregai ndimbomira pano kwakanguva ndidzokere kumashure.
What made me more scared than ever, every time I met a fortune teller.
Chainyanya kundityisa ndechokuti nguva dzose dzandaisangana navahuki.
They would recognize something had happened.
Vaiziva kuti pane chakanga chaitika.
And that would just nearly kill me.
Zvino izvozvo zvakanga chakarondiuraya.
For instance, one day my cousins and I was going down to a carnival ground.
Kupamenzaniso rimwe zuva ini navazukuru vangu taifamba muground remutambo.
We just boys walking along.
Tichiri vakomana tichifamba hedu.
So there's a little old fortune teller sitting out there in one of those tents, a young lady.
Zvino pakanga paine muhuvuki akanga akagara mune rimwe tende mudzimai wechidiki.
Nice looking young lady, she's standing there.
Aitaridzika zvakanaka akanga akagaramo.
We're all going walking by. She said, say you, come here a minute.
Isitaifamba hedu tichipfuura napo iye akati naiwe chimbouya pano zvishoma.
The three of us boys turned around.
Tose vakomana vatatu takatendeuka.
And she said, you with the striped sweater, that was me.
Iye ndokuti iwe une juzi rine mutsetse mutsetse aireva ini.
I said, yes ma'am, I thought she maybe wanted me to go get her a coke or something or like that.
Uye ndakati matiko amai ndakafunga kuti dzimwe nguva aida kuti ndomutengera kokora kana zvimwe zvakadero.
And she was a young woman, maybe in her early 20s or something, sitting there.
Akanga ari mudzimai wechidiki pamwe angaita makore makumi maviri anoraudza zvishoma kana akada kudaro akagara ipapo.
And I walked up, I said, yes ma'am, what could I do for you?
Ndakafamba ndikaenda kwaari ndikati matiko amai ndingakubatsireiko.
And she said, say, did you know there's a light that follows you?
Zvino iye akati nhai unoziva here kuti pane chiedza chinokutevera.
You were born under a certain sign.
Wakaberekwa pasi pechiratidzo.
I said, what do you mean?
Ini ndikati muri kurevei?
He said, well, you were born under a certain sign.
Iye akati hongi iwo wakaberekwa pasi pechiratidzo.
There's a light that follows you. You were born for a divine call.
Pane chiedza chinokutevera. Wakazvarirwa basa dzvene raMwari.
I said, get away from here, woman.
Ini ndikati ndibvirei pano amaimi.
I started moving on because my mother always told me them things is the devil.
Ndakatanga kufamba ndichibvapo nokuti amai vangu vakanga vandiudza kuti zvinhu zvakadero ndezvadiabolos.
She was right.
Vaitaura chokwadi.
So that scared me.
Saka ini izvozvo zvakandityisa.
One day while I was a game warden.
Uye rimwe zuva ndiri mupurisa aichengeta mhuka.
I was going up on the bus.
Ndakaenda kubhazi.
And I got on the bus, it always seemed to be subject to spirit.
Ndakakwira mubhazi ndakanga ndichinge ndinopinda pasi pesimba remweya kazhinji.
I was standing there and the sailor standing behind me.
Ndakanga ndakamirapo shure kwangu kwaiva nadriver wechikepe.
I was going up to patrol.
Ndaienda kupatroli.
I was going up to Henryville Forestry and was on the bus.
Kubhaza kwangu kuHenrysville Forestry ndiri mubhazi.
I kept feeling some strange something.
Ndakaramba ndichingonzwa kakusanzwa zvakanaka.
I looked around there and there was a great big heavy set woman sitting there nicely dressed. She said, how do you do?
Ndakatarisa imomo ndokuona mudzimai mufeme akanga akagarama akapfeka zvakanaka. Akati ko wakadii?
Said, how do you do?
Here makadiiwo imi?
I thought it was just a woman, you know, talking.
Ndangofunga kuti mudzimaiwo ari kutaura munoziva.
So I just kept, she said, I'd like to talk to you a minute. I said, yes ma'am.
Ndakaramba ndichi akati ndoda kutaura newe zvishoma. Ini ndikati zvakanaka amai.
I turned around.
Ndokutendeukira kwaari.
She said, did you know you were born under a sign?
Akati wanga uchiziva here kuti wakaberekwa pasi pechiratidzo.
I thought another one of them funny women.
Ndakafunga kuti mumwe zvakare wamadzimai asinganzwisisiki.
So I just looked on out. So I never said a word, just kept.
Saka, nangotarisa panza andina kumbomupindura kana chinhu zvacho zvakangoramba.
She said, could I speak to you a minute?
Akati ndingataura newe here shoma.
I just kept. She said, don't act like that.
Ndongoramba ndichi akati rega kudaro.
I just kept looking forward.
Ndakaramba ndakatarisa mberi.
I thought that isn't gentlemanlike.
Ndafunga kuti andichikuita somunhu anetsika.
She said, I'd like to speak to you just a moment.
Akati ndinoda kutaura newe shoma.
I just kept looking forward and I wouldn't pay attention to her.
Ndakaramba ndakatarisa mberi andina kumbomuteerera.
Frankly, I thought, I believe I'll see if she says like the rest of them.
Pakaripo ndakafunga kuti ndinoda kuona kuti achataura zvimwe cheteyo.
I turned around and I thought, oh my, that quiver me, I know, because I hated to think that.
Ndakatendeuka ndikafunga kuti, oh, imi wee, zvakandederesa ndinozviziva, nokuti ndakanga ndisingadi kuzvifunga.
Turned around, she said, maybe I better explain myself. She said, I'm an astrologist.
Ndakatendeuka iye akati, pamwe rega ndikuudze zvandiri, akati, ndinoziva zvenyeredzi.
I said, I thought you were something like that.
Ini ndikati, ndafungira kuti muri zvakada kudaro.
She said, I'm on my way to Chicago to see my boy who's a Baptist minister.
Yaka ndiri parwendo ndokuenda kuChicago kundoona mwanakomana wangu mufundisi wechibaptist.
I said, yes, ma'am.
Ine zvakanaka mai.
She said, did anybody ever tell you you were born under a sign?
Yaka ndi, pandakamba kuudza here kuti wakaberekwa pasi pechiratidzo.
I said, no, ma'am. I lied to her there.
Ndikati, kwete amai, zvino apa ndakavanyepera muri kuona.
And I said, just want to see what she's going to say.
Ndakati ndaida kuona kuti aida kuti kudini.
And she said, I said, no, ma'am.
Uye akati, ndakati, kwete amai.
And she said, hasn't ministers ever told you?
Iye akati, havana. Vafundisi havana kukuudza here?
I said, I don't have nothing to do with ministers.
Ine akati, handina chokuita navafundisi.
Said, mm-hmm.
Iye akati, mm-hmm.
And I said, she said to me, I said, well, she said, if I tell you just exactly when you was born, will you believe me? I said, no, ma'am.
Akati, akati, kwandiri, ndakati, zvakanaka. Iye akati, kana ndikakutaurira zuva rawakaberekwa, unozvitenda here? Ini ndikati, kwete amai.
And she said, well, I can tell you when you were born. I said, I don't believe it.
Iye akati, asika ndinokwanisa kukudza musi wawakaberekwa. Ndikati, handizvitendi.
And she said, you were born on April the 6th, 1909 at 5 o'clock in the morning.
Iye akati, wakaberekwa musi wa 6 kubvumbi, mugore ra 1909, nenguva dza 5 o'clock mangwanani.
I said, that's right.
Ini ndikati, ndizvozvo.
I said, how do you know that?
Ko, munozviziva sei?
I said, tell this sailor here when he was born, said I can't.
Ndikataurira driver wechikepe kuti akaberekwa riini, akati handikwanisi.
I said, why?
Ndikati, ko.
How you know? Said, look, sir.
Munozviziva sei? Akati, ona akachangamire.
She said, when she began to talk about the astronomy now.
Akati, ndokutanga kutaura pamusoro pezvinyeredzi zvomuchadenga.
And she said, ever so many years.
Akati, shure kwamakore akati.
Said, you remember when the morning star come and led the wise men to Jesus Christ?
Akadaro, unorangarira pakauya nyeredzi inonzi yamasase yakatungamirira vachenjeri kuna Jesu Kristu.
And I kind of stalled, you know. I said, well, I don't know nothing about religion.
Uye ndakati, shamisikei shoma. Unoziva ndikati, zvakanaka handina chandinoziva nezvokunamata.
And she said, well, you've heard about the wise man coming to see Jesus? I said, yes.
Yakati, asika wakambonzwa pamusoro pavachenjeri vakauya kuzoona Jesu. Ndikati, hongu.
And she said, what was wise man?
Iye akati, zvino vachenjeri vakanga vari chii?
Oh, I said, it was just wise men, all I know.
Oh, ndikati, zvandinongoziva ndezvokuti vaingova vachenjeri chete.
She said, well, what is a wise man?
Iye akati, ko muchenjeri chii?
She said, the same thing that I am, an astrologist, stargazer, they call him.
Akati, zvimwe chete izvo zvandiri, munhu anodzidza zvinyeredzi, muongorori wenyeredzi, ndizvo zvavanodaidzwa vachiitwa.
And she said, you know, before God does anything in the earth, he always declares it in the heaven.
Akati unoziva, Mwari asati aita chinhu panyika anotanga achiratidza mudenga.
And then on the earth.
Chozoitwa panyika.
And I said, I don't know.
Ini ndikati, handizvizivi.
And she said, well, she called two or three stars.
Iye akati, zvakanaka, akadoma mbiri kana nhatu mbiri nyeredzi nhatu.
Like Mars, Jupiter, and Venus, it wasn't them.
Zvaira sa Mars, Jupiter, Venus, handidzo dzaakataura.
But she said, they crossed their path and come together and made.
Azakati dzakapesana nzira yadzo dzikauya pamwe chete dzikaita.
Said there was three wise men that come to meet the Lord Jesus.
Akati pana vachenjeri vatatu vakauya kuzosangana na She Jesu.
And one was from the lineage of Ham and one Shem and another Japheth.
Mumwe aibva kudzinza raHam, mumwe achibva kudzinza raShem, nomumwe waibva kune raJapheth.
And said when they met together at Bethlehem.
Akati pavakasangana paBethlehem.
The three stars that they were from.
Nyeredzi nhatu dzaimirira kwavaibva.
Every person on earth said it has something to do with the stars.
Munhu wose wapanyika akati ane chokiita nenyeredzi.
That asked that sailor there, when the moon goes out and the heavenly planet goes out.
Akati bvunza mutyairi wengarava uyo mwedzi paunofa nenyeredzi yomudenga painoenda.
The tide doesn't go with it and come in. I said, I don't have to ask him that, I know that.
Masaisa ave, aendawo, anouya inindikati, nomubvunzirei ndinozviziva.
And she said, well, your birth has something to do with the stars up there.
Yeah, akati zvinoka kuberekwa kwako kune chokuita nenyeredzi dzokudenga.
Ndikati zvino izvozvo
handizvizivi.
And she said, now these three wise men came.
Iye ndokuti zvino vachenjeri vatatu ava vakauya.
And said, when they three stars, when they come from different directions and they met at Bethlehem.
Akati nyeredzi nhatu idzi padzaka dzakabva kumativi akasiyana ndokusangana paBethlehem.
And they said they found out and consulted.
Vanotivo vakabvunzurudza.
One was from the lineage of Ham, Shem, and Japheth, the three sons of Noah.
Ndokuzoona kuti mumwe waivawo wedzinza raHam, mumwe raShem, mumwe raJapheth, vanakomana vatatu vaNoah.
And she said, then they come and worship the Lord Jesus Christ.
Vatino vakauya vakanamata Ishe Jesu Kristo.
And said, when they departed, said they brought gifts and put to him.
Uye akati pavakauyako, akati vakauya nezvipo vakamupa.
And said, Jesus Christ said in his ministry,
Jesu Christo akati mushumiro yake,
that when this gospel has been preached to all the world, Ham, Shem, and Japheth's people,
kana evangeri yaparidzwa nyika yose kuvanhu Ham, Shem, na Japheth,
then he would come again.
Iye aizodzoka zvakare.
And she said, now those planets, heavenly planets,
akati zvino nyeredzi dzedenga idzi,
as they move around, so they separated,
padzinofamba akati dzakaparadzana,
they've never been on the earth since, no one.
Hadzina kuzombova panyika zvakare kubvira nguva iyoyo pane zvinozivikanwa.
But said every so many hundred years they cross their cycles like this.
Asakadaro shure kwamazana akati amakore dzinosangana mukufamba kwadzo saizvozvo.
If they had to be an astronomer here, you might know what she's talking about, I don't.
Kana panoziva zvinyeredzi muno angangoziva zvaaitaurwa nomudzimai ina handizvizivi.
So when she talked, it said to cross like that, and said in commemoration of the greatest gift that was ever given to mankind when God gave his son.
Saka paitaura akati dzinosangana saizvozvo uye akati mukupupurira chipo chikuru kuru chakapiwa vanhu Mwari paakapa mwanakomana wake.
When these planets cross themselves again,
nyeredzi idzi padzinosangana zvakare,
what said he sends another gift to the earth.
Ko akadaro anotumira zvakare chimwe chipo panyika.
And said, you were born on the crossing of that time.
Akati iwe wakaberekwa panguva yokusangana uku.
And I said, that's the reason I knew it.
Ndicho chikonzero ndazviziva.
Well, then I said, lady, the first place, I don't believe anything about it. I'm not religious and I don't want to hear no more about it.
Zvakanaka ndakati, amai, chokutanga handina zvandinotenda pazviri, handina mati zvakare, handichadi kunzwa zvimwe pamusoro pazvo.
Walked away.
Ndakabva ndabvapo.
And so I cut her off pretty short. So I went on out.
Nokudaro ndakamumisa asati apedza ndokubva ndaburuka.
And every time I get around one of them, that's the way it would be.
Nguva dzose ndikasangana nomumwe akadaro ndizvo zvaiitika.
Now, so why does them devils do that?
Then I often call the same a demon achita izvi.
Then the preacher's saying, that's the devil, they had me believing it.
You know, vaparidzi pavaiti, ndi diabolosi, vakanga vatoita kuti ndizvitende.
And then that night up there, when he referred to that, I asked him.
Uye usiku uhu, wandaiva mukamba kaya panda, pakataura pamusoro pazvo, ndakamubvunza.
I said, well, why is it all them mediums and things like that and them devil-possessed people?
Ndikati zvino sei masvikiro nezvimwe zvakadaro navanhu vane madhimoni.
That always tell me about it. And the clergy that my brethren tell me that it's of the evil spirit.
Ndivo vanotaura pamusoro pazvo asi vaparidzi hama dzangu vachindiudza kuti ndezvomweya yakaipa.
Now listen to what he said, this one who's hanging over there in the picture.
Zvinoteererai zvaakandiudza iye uyu ari mufananidzo.
He said, as it was then, so is it now.
Akati sezvakanga zvakaita kare ndizvo zvazviriko zvino.
And he began to refer to me.
Akatanga kundiudza.
That when the ministry of our Lord Jesus Christ began to take place,
kuti shumiro yashe wedu Jesu Kristu payakatanga,
the ministers said he was Beelzebub the devil.
Vaparidzi vaiti kanga ari Beelzebubu diabolosi.
But the devils said he was the Son of God, the Holy One of Israel.
Asi madhimoni aiti kanga ari mwanakomana waMwari mutsvene woga waIsrael.
Devils. And look at Paul and Barnabas when they're up there preaching.
Madimoni, tazai muone Paulo na Barnabas pavai paridza kuya.
The minister said these men turned the world upside down. They're evil. They're the devil.
Vaparidzi vakati varume ava vapidi gura nyika vakaipa ndiwana Diabolos.
And a little old fortune teller out on the street. Recognize that Paul and Barnabas, this man of God, said they're a man of God who tells us the way of life.
Akaziva kuti Paul na Barnabas vaiva vanhu vamwari akati vanhu vamwari vanotaurira nzira yeupenyu.
Is that right?
Ndizvo here?
Spiritualists and soothsayers, demon-possessed people.
Masvikiro navavuki vanhu vane madimoni.
But we get so soured down on theology.
Asinozadzwa nedzidziso dzavanhu dzebhaibheri.
So we don't know nothing about the spirit.
Kusvikira pasina zvatinoziva nezvomweya.
I hope you love me after this.
Ndinovimba muchandida shure kwezvizvi.
But that's what it is. I need Pentecost too.
Asi ndizvo zvazviri, ndiri kureva maPentecost zvekare.
Right.
Ndizvozvo.
Just shouting and dancing around doesn't mean you know anything about the spirit.
Kutomuka nokutamba hazvirevi kuti unoziva zvomweya.
It's personal contact.
Chinodikana kusangana naye.
Face to face.
Chiso nechiso.
That's what you need.
Ndizvo zvaunoda.
That's the kind of church God's fixing to raise up.
Ndiyo chechi yaMwari ari kugadzira kumutsa.
That's right, when they come together in unity and power and spirit.
Ndizvozvo kana vabatana muhumwe nesimba mumweya.
And he referred to that.
Yakaenzanisa naizvozvo.
And he told me how that the ministry misunderstood it.
Yakandiudza kuti vaparidzi vakanga vatadza kuzvinzwisisa.
And assure me that the ministry had misunderstood it.
Uye akandisimbisa kuti vaparidzi vakanga vatadza kuzvinzwisisa.
And when he told me all about this and how that Jesus.
Zvino paakanditaurira izvozvi zvose uye kuti Jesu.
I said, but what about this, these things that happened to me?
Iye ndikati ko izvika zvinhu izvi zvinoitika kwandiri.
You see, he said, that'll multiply and get greater and greater.
Zvinoona iye akati izvozvo zvichawanda zvigokura nokukura.
And he referred to me, tell me how Jesus did it.
Uye akandirongedzera achindiudza kuti Jesu akazviita sei.
How did he come and he was possessed with a power that could foreknow things.
Uye kuti akanga auya aine simba raifanoziva zvinhu.
And tell the women at the well, claim not to be a healer.
Nokutaurira mudzimai patsime haana kuzviita muporesi.
Claim to do those things just as the Father showed him.
Akadaita zviya sokuratidzwa kwaaitwa nababa.
I said, well, what kind of spirit would that be? He said it was the Holy Spirit.
Iye ndikati ko ungava mweya upi unodaro? Iye akati waiva mweya mutsvene.
Then something there happened inside of me.
Zvino pakarepo pane chakaitika mandiri.
That I realized that the very thing that I turned my back on was what God brought me here for.
Ndakaziva kuti chinhu chandaifuratira ndicho chaicho. Chandakaunzirwa pano naMwari.
And I realized that it was just like those Pharisees in the days gone by.
Uye ndakazoona kuti zvaiva zvimwe chete samafarisei mazuva akare.
They had misinterpreted the scripture to me.
Vakanga vatadza kududzira magwaro.
So from then on I took my own interpretation of it, what the Holy Spirit said.
Nokudaro kubva ipapo ndakatora dudziro yangu pazviri zvandakataurirwa nomweya mutsvene.
I told him I'd go. He said, I'll be with you.
Ndakamuudza kuti ndichaenda, iye akati ndichava newe.
And the angel stepped into the light again.
Uye mutumwa akabva apinda muchedza zvakare.
They began to come around and around and around and around around his feet like that, went up into the light and went out of the building.
Chikatanga kutenderera nokutenderera nokutenderera tsoka dzake seizvi ndokubva apinda muchedza ndokubuda mukamba kaya.
I went home a new person.
Ndakaenda kumba ndava munhu mutsva.
Walked over to the church and told the people about it.
Ndakaenda kuchechi ndikandoudza vanhu pamusoro pazvo.
On Sunday night.
Waiva musi wesvondo manheru.
And on the Wednesday night they brought a woman there, one of Mayo's nurses dying with cancer.
Uye zvino nechitatu manheru vakaunza mudzimai mumwe wamanesa kumai akanga ava kufa nekenza.
Nothing but a shadow.
Pangosara mumvuri chete.
When I walked down to take a hold of her, there come a vision before, showed her back nursing again.
Pandakaenda kwaari kuti ndinomubata pakauya chiratidzo pamberi pangu ndikamuona ava kushanda basa raonesi zvakare.
And she's on the list in Louisville, been dead for years.
Nokuluivira anonzi akatofa kare kare.
There she is at Jeffersonville now nursing, been nursing for years.
Nari kuJeffersonville kwaari kurapa ashanda kwamakore.
For I looked up there and I seen that vision.
Nokuti ndakatarisa ipapo ndikaona chiratidzo ichocho.
I turned around and hardly knowing what I was doing. Stand there.
Ndakatendeuka ndisinganyatsozivi zvandaita ndikamirapo.
I quivered when they first brought that case and laid it down there.
Ndikadedera pavakatanga kundunzira murwere uyu.
And the nurses and things stand around her, her laying there, her face all sunk in, her eyes way back, Margie Morgan.
Uye manesi navamwe vamire vakamupoteredza, iye akararapo chiso chakaondoroka, maziso apinda mukatikati, Margie Morgan.
You want to ride to her, that's 411 Knoblo Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Kana muchida kumunyorera ari pa 411 Noblesh Avenue, Jeffersonville, Indiana.
Right, Clark County Hospital, Jeffersonville, here. Let her give you the testimony.
Kana kunyora Clark County Hospital, Jeffersonville, Indiana. Regai yakupei chapupu.
Now look down there.
Uyen, dakatarisa.
And that first case there to see here come out. There come a vision.
Mugura utanga ye paka uyen, dakaona chiratidzo.
I've seen that woman nursing again, walking around good and strong and healthy.
Dakaona mudzimai uyu achirapa zvakare, achifamba famba akasimba ari mutano.
I said, thus saith the Lord, you'll live and not die.
Zvanzi na Jehovah, haufi uchararama.
Her husband, a very high man in this world, saying,
murume wake munhu anoremekedzwa chaizvo muzvinhu zvomunyika ino.
Looked at me like that. I said, sir, don't you fear, your wife will live.
Akandarisa seizvi ndakati changamire. Musatya henyu mudzimai wenyu achararama.
Call me outside, said, call two or three doctors, said, you know them? I said, yes.
Akandidana panze akati, akadana madhokotera maviri kana matatu akati, unovaziva here? Ndikati hongu.
Why said I play golf with him? He said, the cancer is wrapped around her intestines, you can't even wash her out with the enema.
Kwa akati, ndakatamba naye golf akati, cancer ya putira putira ura wake, hambo kwanisika na kumusuka na mushonga unosukisa mukati.
I said, I don't care what she's got.
Ini ndikati handina mhosva kuti anonzwei.
Something down in here, I've seen a vision.
Chimwe chinhu chaiva mandiri ndakanga ndaona chiratidzo.
That man that told me said, whatever I've seen to say it, and it would be so.
Zvino murume uyu wakandiudza akati chose chose chandinenge ndaona ndichitaure nokudaro chaitika saizvozvo.
And he's told me and I believe it.
Nakandiudza ini ndinozvitenda.
Praise God. A few days and then she's doing her washing, going around.
Mwari ngaarumbidzwe mazuva mashoma nana kubva ipapo akanga ava kutozviwachira achitofamba famba.
She weighs about 165 pounds now in perfect health.
Iko zvinorema mapounds zana namakumi matanhatu namashanu ava mutano zvakakwana.
Then when I accepted, away it went.
Zvino pandakazvigamuchira zvakabva zvaitika.
Then Robert Daugherty called me and here it went. Out down through Texas, across the world.
Robert Daugherty, akandidana zvikabva zvapararira noku Texas nenyika yose.
And one night, on about 4 or 5 times out.
Uye umwe usiku, kakaitika kana kana kashanu.
I couldn't understand speaking in tongues and so forth.
Ndakanga ndisinganzwisisi zvokutaura nendimi nezvimwe zvakadero.
I believed in the baptism of the Holy Spirit, believed that people could speak in tongues.
Ndaitenda munhu bhabhatidzwa womweya mutsvene, ndaitenda kuti vanhu vaikwanisa kutaura nendimi.
One night when I was walking out onto the cathedral, San Antonio, Texas.
Mwezwa usiku pandaifamba ndichienda mu cathedral mu San Antonio, Texas.
Walking out there, a little fellow sitting up here began to speak in tongues like a shotgun firing.
Ndichifamba ikoko mumwe mukomana akatanga kutaura nendimi sokunge pfuti.
A machine gun rapidly.
Kana chigwagwagwa chiri kupfuura achikurumidza.
Way back there, a fellow raised up and said, "Thus saith the Lord."
Necho kumashure-shure, pakasumuka mumwe murume akati, zvanzi naJehovha.
The man that's walking to the platform is going forward with a ministry that was ordained of Almighty God.
Murume ari kuenda mberi uko, ane shumiro yakagadzwa naMwari samasimba.
And John the Baptist was sent as the first forerunner of the coming of Jesus Christ.
SaJohani mubhabhatidzi akatumwa kugadzirira kuuya kwokutanga kwaJesu Kristu.
So he packed a message that will cause the second coming of the Lord Jesus Christ.
Nokudaro uyu akatakura shoko richagadzira kuuya kwaJesu Kristu kwechipiri.
I like to sunk in my shoes.
Ndakaita senichanyura.
I looked up. I said, do you know that man? He said, no, sir.
Ndakasimudza musoro ndikati, unoziva murume uyu here? Iye akati, kwete changamire.
I said, do you know him? He said, no, sir.
Ndikati, iwo unomuziva here? Iye akati, kwete changamire.
I said, do you know me? He said, no, sir.
Ndikati, unondiziva here? Iye akati, kwete changamire.
I said, what are you doing here? He said, I read in the paper and that's the first night of the meeting.
Ndikati, ko uri kuite pano? Iye akati, ndazvivenenga mupepa nhau uye kazhinji ndiwo aiva manheru okutanga womusangano.
I looked over there and I said, how did you come here?
Ndakatarisa kuko ndikati, ko wauya sei pano?
He said, some of my people told me that you was going to be here, a divine healer, and I come.
Akati, vamwe vanhu vakandiudza kuti pachange paine mupodzi wavarwere saka ndauya.
I said, don't you all know one another?
Ndikati, ko imi hamuzivani here?
He said, no.
Yakati, kwete.
Oh my. There I've seen that the very power of the Holy Spirit.
Oh, imiwe, ipapo ndakaona kuti isimba chairo, romwe ya mtsene.
For one time back there, I thought it was wrong.
Panaizi mbofunga nguwa ya fura kuti, shakatseyama.
And I know that this same angel of God was associated with them people that had those things.
Lelakazwa kuti mutumwa wa maruyu, ayana na wana hawa, kanga waine zvipo izvi.
Although they had thrown in a lot of mix up and a lot of babbling in it.
Kunyangwa kanga waine zvimwe zvokuedzesera nenyonga nyonga ne Babylon mazviri.
But in there was a genuine article.
Azimukati mazo mayo anezi chokwadi.
Christ. And I seen that it was true.
Kristu. Ndakaona kuti chaiva chokwadi.
Oh, years passed by and in the meetings of people would see the visions and so forth.
Oh, makore akafamba mumisangano vanhu vaiona zviratidzo nezvimwe zvakadaro.
One time a photographer caught it in the picture when I was standing down somewhere in Arkansas, I believe it was.
Imwe nguva kuma picture akachitora mufananidzo pandakanga ndakamira pane imwe nzvimbo kwakanza ndinofunga maiva.
In a meeting about like this, the auditorium about like this.
Mumisangano yakadai munzvimbo yakada kukura seino.
Now standing trying to explain it.
Uenda kanga ndakamira ndichiedza kuchisanangura.
People knew they're sitting listening.
Vanhu vaizviziva vaigara pasi vachiteerera.
Methodist, Baptist, Presbyterians and so forth.
My Methodist, my Baptist, my Presbyterian navamwe vakadaro.
And then I have to look coming in the door. Here it comes going.
Zvino ndakatarisa nokumukova ndikaona chichiuya chichipinda chichiti.
I said, I will not have to speak anymore, for here it comes now.
Ikada pasina chikonzero chokutaura zvakare nokuti chauya.
And it moved up and people began screaming.
Chakauya vanhu vakatanga kuita ruzha.
Come up where it was and settle down around just as it was settling down.
Chakauya pandaiva ndokubva chamirapo pachakanga chava kumira.
A minister ran up and said, say, I see that.
Mumuparidzi akamhanya akati, aika ndachiona icho.
And it struck him as blind as he could be staggered back.
Chakabva chamurova nokumupofomadza chaizvo akazazarikira kumashure.
You can look at his picture right there in the book and see it.
Nokwanisa kumuona pamufananidzo mubhuku.
And he staggered back with his head down like that. You can see his picture and there to settle down.
Pakazadzarika shure musoro wake wakatsikitsira seizvi nogona kuona mufananidzo wake uye chakamira ipapo.
Just a newspaper photographer caught it that time.
Mutori wemufananidzo wamapepa nawo ndiye wakagona kuchitora panguva iyi.
But the Lord wasn't ready.
Asi ishe vakanga vasati vava kuda.
And one night at Houston, Texas.
Shino mausiku ku Houston, Texas.
When thousands times thousands of people was having 8,000 over to what you call it, or to music hall.
Paraone zuru nezuru zvavanhu taiva tine mazana masere zuru zvisere panzvimbo iyi munoti chii imba yemhanzi.
Come back over to the great Sam Houston Coliseum.
Pedyo noku Sam Houston Coliseum.
And there in that debate that night when a Baptist preacher said.
Zvine ikoko padebate usiku ihwohwo nokuti mumwe muparidzi wechibaptist akati.
I wasn't nothing but a low down hypocrite and an imposter, a religious imposter.
Ini ndaiva munyengeri chaiye uye munyengeri pane zvokunamata.
Ought to be run out of the city and he ought to be the one to do it.
Uye kuti ndaifanira kudzingwa muguta iroro uye kuti ndiye aifanira kuzviita.
Brother Bosworth said, Brother Branham, would you let something like that happen? Call his hand.
Hama Bosworth vakati, Hama Branham, mungarega chinhu chakadaro chichiitika here? Mubvunzei.
I said, no sir.
Ini ndikati kweri changamire.
I do not believe in fussing.
Handidi kuitisana naro.
The gospel is not made to fuss, it's made to live.
Ivangera ipo kuti vanhu vaite nharo iripo kuti vanhu vairarame.
I said, no matter how you convince him, he goes just the same way.
Indakada hazvina mhosva kuti ungamupikisa zvinoguta sei anongoramba munzira iyoyo.
I said, he wouldn't make him any difference. If God can't speak to his heart, how can I?
Ndakati iye hazvimbomushanduriko Mwari kana akatadza kutaura nomwoyo wake ini ndingazvikwanisa sei.
Next day come out, says it shows what they're made out of, the Houston Chronicle.
Zvava rakatevera. Zvakabuda zvakare achiti zvinoratidza zvavari achitaura mupepa nawo reHouston Chronicle.
It shows what they're made out of. They're afraid to take up for what they're preaching.
Zvinoratidza zvavari vanotya kupindura pane zvavanoparidza.
Old Brother Bosworth come up to me being way in his 70s then. Lovely old brother.
Hama Bosworth vakauya kwandiri vakanga vava namakore makumi manomwe anoraudza hama yakanakisa.
Put his arm around me, said, Brother Branham.
Vakauya vakandimbundira noruoko rwavo vakati, Hama Branham.
He said, you mean you're not going to take that up? I said, no, Brother Bosworth. No, sir.
Vakati, munoreva here kuti muri kungosiya zvakadaro? Ndikati, kwete, Hama Bosworth. Kwete, changamire.
I'm not going to take it up. I said, don't do no good.
Handisi kuzondopikisa. Ndikati, hazvinaki.
I said, this causes fussing when we leave the platform.
Ndakati, zvinongokonzera gakava kana tava kubva papurupeti. ipapo?
I said, I'm holding a meeting now, and I don't want to get things all tore up like that.
Ndakati ndinomusangano iko zvino handidi kuti zvino zvigokanganiswa nezvizvi.
I said, just let him go ahead.
Ndakati musiye akadaro.
I said, that's all, he's just rattling.
Ndakati ndizvo bedzi ari kungogwauta chete.
I said, we've had him before, and it doesn't do any good to talk to him.
Ndakati takambova nawo kumashure uye hazvibatsiri kutaura nawo.
I said, they'll go right away holding themselves. I said, if they once receive the knowledge of the truth.
Ndakati vanongoenderera mberi vachizvitutumadza. Ndikati kana vakambogamuchira zvive chokwadi.
And then they won't receive it. The Bible said they've crossed the separating line and they'll never be forgiven in this world or the world to come.
Vakazoiramba Bible rinoti vayambuka mugano wenyasha uye havazofi vakaregererwa munyika ino kana inouya.
They call it the devil and they can't help it.
Vanoti izvi ndidhiabhoros uye hapana zvavangaita.
They're possessed with a religious spirit which is the devil.
Vakagarwa nomweya wezvinamata anova dhiabhoros.
How many knows that's true?
Vangati vanoziva kuti ichokwadi.
The devil's spirit is religious, yes sir.
Kuti mweya wadhiabhoros unonamata hongu changamire.
Just as fundamental as they can be.
Vanhu vanoita sevari pachokwadi.
And so then, that didn't go very good. When I said fundamental, but that's true.
Zvino izvi hazvina kugamuchirika. Zvakanaka pandati kunge vane chokwadi asi ichokwadi.
Having a form of godliness and denying the power thereof.
Vano mufananidzo chete wekunamata asi vachiramba simba racho.
That's right, signs and wonders what vindicates God always.
Ndizvo chaizvo zviratidzo nezvishamiso ndizvo zvinoratidza Mwari nguva dzose.
He said it would be in the last days the same thing.
Zvino iye akati zvinenge zvakadaro mazuva kupedzisira.
And notice, old brother Bosworth, he was going to come with me and he's kind of tired, he's come back from Japan.
Zvino cherechedzai, mudara Bosworth na vakanga vachifanira kuuya neni asi vakanga vaita sokuti netei vachangodzoka kubva Japan.
He's going to be here, he's going on to be at Lubbock with me.
Vanga vachida kuvapo. Vachaenda neni kuLubbock.
So he had a little bad cold, so he couldn't come on this, and he and his wife.
Venodara vanga vachinzwa dziwa rakaipa, saka havana kukwanisa kuuya nhasi, ivo nomudzimai wavo.
And so he all thought he looked like Caleb.
Vanhu vose vakafunga kuti vanoratidzika saCaleb.
He stood there, he said, well, Brother Branham, that very dignified look, you know. He said, let me go do it.
Vakamirapo vakati, zvakanaka hama Branham, namatarisire aya akadzikama munoziva vakati, regai ini ndiende.
And he said, if you don't want to, I said, oh, Brother Bosworth, I don't want you to do it. You go fussing.
Vakati, kana imi musingadi kuenda, ini ndikati, oh, hama, Bosworth, ha, handidi kuti meende, munozopinda munharo.
He said, there won't be one word of fussing.
Iwo vakati, hapazo, ine shoko rimwe chete zvaro rinharo.
Now, just before we close, listen to this.
Zvinoshanda pedza, teerera izvi.
He went out there and I said, if you won't fuss, all right.
Vakadzikako, ini ndikati, kana musingazoiti nharo, zvakanaka.
So I promise not to fuss.
Vandinoimbisa kusaita naro.
Around 30,000 people gathered for that auditorium that night.
Paana vanhu vangasvika zviuru makumi matatu munhandare iyi usiku uhwu.
Brother Wood sitting over here was present at the time.
Hama Wood vakagara apo vakanga varipo panguva iyi.
And they're sitting in that auditorium.
Vakagaravo muimba iyi.
And my wife said, you're not going down to that meeting. I said, no.
Zvino, mwanakomana wangu akati kuti mudzimai wangu akati hamusi kuenda kumusangano here? Ndikati kwete.
I wouldn't go down there hearing fussing. No, sir. I wouldn't go down there listening to that.
Handingaendi kundonzwa vanhu vachiitirana naro. Kwete changamire. Handidi kundoteerera izvozvo.
When nighttime comes, something said, go on down there.
Wow, usiku chimwe chinhu chakati endako.
I got a taxi cab.
Ndakahaya taxi.
My brother and wife and my children, we went out and I went way up in balcony 30, way high like that, and sit down.
Munin'ina wangu nomudzimai na vana ndokubva taenda. Takaenda pabarikoni pakamuri 30 pakakwirira ndokugarapo.
Old brother Bosworth walked out there just like an old diplomat, you know.
Mutana hama Bosworth vakaenda vachifamba somumiriri maona.
He had 600 different promises of the Bible copied off there.
Vanga vanyora vimbiso dzina mazana matanhatu dzomubhaibheri.
So now, Dr. Best.
Vakazvino, Dr. Best.
If you'll come up here and we'll take one of these promises and disprove it by the Bible.
Uyai muchikotora imwe yevimbiso idzi. Mudziratidze kuti hadzichina basa nebhaibheri.
Every one of these promises is in the Bible pertaining to Jesus Christ healing the sick in this day.
Imwe neimwe yevimbiso idzi iri mubhaibheri ichataura pamusoro paJesu Kristu achiporesa varwere muzuva rino.
If you can take one of these promises and by the Bible, contradict it with the Bible.
Mungakwanisa kutora vimbiso imwe chete nebhaibheri moiratidza kuti haichashandi nebhaibheri.
I'll sit down, shake your hand, say you're right.
Ini ndinogara pasi ndinokubata ruoko ndichiti muri kutaura chokwadi.
He said, I'll take care of that when I get up there. He wanted the last so he could rub off on Brother Bosworth, see.
Uyakati izvo ndichazviona ndauya mberi ikoko. Aida kuti apedzisire kutaura kuti azokwanisa kupfudza zvehama Bosworth muri kuona.
So Brother Bosworth said, Well, Brother Best, I'll ask you one.
And
if you'll answer me yes or no,
said, we'll
just settle the debate right now.
And
he said, I'll take care of that.
He asked
the moderator if he could ask, and said, yes.
He
said, Brother Best, was the redemptive names of Jehovah applied to Jesus, yes or no?
I settled it. Did you
settle
it?
I tell you, I just felt something that's going all through me. I never thought of that myself. He can't answer.
That's tithes.
He said, well, Dr. Best, I'm alarmed.
He said,
I'll take care of that, but I'm alarmed that you can't answer my weakest question.
He just
as cool as a cucumber, and he knew where he was standing. So then he just sat down there at that scripture, said, take your 30 minutes, I'll answer after that.
And old Brother
Bosworth sat there and took that scripture and tied that man in such a place till his face was so red you could have struck a match on it nearly.
And he
raised up there angry, threw the papers across the floor.
Got up there and
preached a good camel-like sermon.
I was a Baptist. I
know what they believe.
He's
preaching on the resurrection. When this mortal puts on immortality, they will have divine healing.
Oh
my! Why do we need divine healing if we're immortal?
Oh, Zangu. Kukana teshandurwa, tinogoda kuporeswa mutumbi kwei.
When this mortal puts on immortality, the resurrection of the dead.
Kana ichinofa chafuka kusafa, kumuka kwa wakafa.
He even doubted the miracle that Jesus did on Lazarus.
Akatopikisa chishamiso chakaitwa na Jesus pana Lazaro.
That he died again, that was just a temporary thing.
Akatakafa zvakare uye chaingo wachinu, chengwa duku.
See? And when he got to like that, he said, bring forth that divine healer and let me see him perform. They had a little puddle then. Brother Bosworth said, I'm surprised at you, Brother Bass. Not answering one question that I asked
him.
And so he got real frantic then. He said, bring that divine healer forth and let me see him perform.
Said,
Brother Best, do you believe in people being saved? He said, sure. Said, would you want to be called a divine savior? Said, certainly not. Neither, that wouldn't make you a divine savior because you preach salvation of the soul. He said, well, certainly not. Said, neither does it make Brother Branham a divine healer by preaching divine healing for the body.
He's
not a divine healer. He points people to Jesus Christ. And he said, bring him forth, let me see him perform. Let me look at the people a year from today, and I'll tell you where I believe it or not.
Brother
Bosworth said, Brother Best, that sounds like another case to Calvary. Come down off the cross and we'll believe you.
And
so, oh man, he really blew up. He said, let me see him perform. Let me see him perform. The moderators made him sit down. He walked over here and a Pentecostal preacher standing there. He just smacked him all the way across the platform. And so they stopped him then. So Brother Bosworth said, here. No. So the moderators made him sit down. Raymond Ritchie raised up and said,
Raymond Ritchie
is this the attitude of the Southern Baptist Convention? Said you Baptist ministers.
Ndomaonere sanganire Southern Baptist Convention here akati imi apari zvech Baptist.
Did the Southern Baptist Convention send this man over here, or did he come on his own?
Sanganire Southern Baptist Convention ratumira murume uyu here kana kuti auya ega?
They wouldn't answer. He said, "I asked you. He knew him every one."
Ana kumbindira kana ndiri kubvunza imi aivaziva mumwe nomwe wavo.
They said he come on his own.
Vakati auya ega.
Because I know Baptists believe in divine healing too.
Ndinoziva kuti mabaptist anotendawo mukuporeswa kwavarwere.
So then he said, he come on his own.
Ndivakati auya ega.
So then, here's what happened then.
Ndinoziva zvakazoitika.
Then Brother Bosworth said, "I know Brother Branham's in the meeting. If he wants to come and dismiss the audience, very well."
Ipapa amapozvedza vakati ndinoziva kuti Brother Branham vari muno muungano kana vachida kutaura kuungano mukuvhara zvakangonaka.
So Howard said, "You sit still." I said, "I'm sitting still."
Akati musaenda, ndikati handiendi.
And just then, something come around, began to whirl around, and I knew it was the angel of the Lord.
Pakati pachimwe chinhu chakauyapo chikatanga kutenderera. Ndikaziva kuti akanga ari mutumwa waJehovha.
Rise up.
Akati simuka.
About 500 people put their hands together like this. Made it, I'll come down to the platform.
Vanhu vangaita mazana mashanu vakabatana maoko avo seizvi kuita nzira kuti ndiende kupurupita.
I said, "Friend, I'm not no divine healer. I'm your brother."
Ndikati shamwari dzangu, ina handisi muporesi wavarwere, ndiri hama yenyu.
I said, "Brother Best, with no," or "Brother Best," I said, "with no disregards to you, my brother, not at all."
Ndikati hama Best, pasina kana hama Best. Ndikati pasina kukushorai hama yangu aiwa kana.
You have a right to your convictions, so do I.
Mune kodzere kumaonero enyu neniwo zvakare.
I said, "Of course, you see, you couldn't prove that your point by Brother Bosworth."
Ndikati nokuti tarisai hamuna kukwanisa kujekesa nyaya iyi nehama Bosworth.
Neither could you be anybody that's well read in the Bible that knows those things.
Hamugoni kujekeserana nani zvake anoverenga Bhaibheri anoziva zvinhu izvi.
I said, "As far as healing people, I cannot heal them, Brother Best."
Ndikati kana iri nyaya yekuporesa vanhu, handikwanisi kuvaporesa hama Best.
But I'm here every night. If you want to see the Lord perform miracles, come on over.
Asi ndiri pano manheru oga oga kana muchida kuona Ishe achiita zvishamiso, uyai.
He does it every night.
Anozviita manheru oga oga.
He said, "I'd like to see you heal somebody. Let me look at him. You might hypnotize him with your hypnotism," but said, "I'd like to see it in a year from there."
Uyai kana ndinoda kukuonai muchiporesa munhu ndigomutarisa pamwe mungamudzimaidza namasaramuse enyu nokudzimaidza kwenyu, asi akati ndinozoda kuzviona kwapera gore rimwe chete kubva zvino.
Well, you'd have a right to check him, Brother Best.
Ina zvakanaka, mune kodzero yokuvaongorora hama Best.
He said, "Nothing but you bunch of numbskull holy rollers believe in such stuff as that."
Ara pana vamwe vanhu vanotenda zvinhu zvakadaro kunze kwenyu miboka remisoro yakaoma. Vanhu vanombruka pasi.
Baptists don't believe in no such nonsense.
Baptists havatendi muzvinhu zvisina maturo zvakadaro.
Brother Bosworth said, "Just a moment."
Amabhozero vakati chimbomirai shoma.
But how many people out there in these 2 weeks meeting here?
Vakati vanhu vangani muno mavhiki maviri amanga muri pano?
They're standing, good standing with these fine Baptist churches here in Houston.
Vari nhengo dzeBaptist muHouston muno.
That can prove that you've been healed by Almighty God while Brother Branham's been here, and over 300 stood up.
Vanokwanisa kuratidza kuti makaporeswa naMwari samasimba kubvira pakauya hama Branham. Vanhu vanopfuura mazana matatu vakasimuka.
So what about that?
Ariko izvi chii?
He said, "They're not Baptists."
Akati havasi maBaptist.
Said, "Anybody can testify anything, that still doesn't make it right."
Akati munhu wose anokwanisa kupupura chaanoda hazvirevi kuti ndicho chokwadi.
Said, "God's word says it's right, you can't withstand that."
Akati shoko raMwari rinoti ndizvo. Uye haungarirwisi.
And the people says it's right and you can't back that down, so what are you going to do about it?
Zvino vanhu vari kuri chokwadi zvino haungazvirambi zvino uchaita sei nazvo?
Be like that. I said, "Brother Best, I only tell what's truth."
Ndikuona saizvozvo ndikati hama Best, ndinongotaura chokwadi chete.
And if I'm truthful, God's obligated to back up the truth.
Uye kana ndakatendeka Mwari aripo kutsigira chokwadi.
I said, if he won't back up the truth, then he isn't God.
Ndikati kana asiri, kana akarega kutsigira chokwadi, zvina haasi Mwari.
I said, "I do not heal people."
Ini ndikati handiporesi vanhu.
I was born with a gift to see things, see it happen.
Ndakaberekwa ndine chipo chokuona zvinoitika.
I said, "I know I'm misunderstood."
Ndikati ndinoziva kuti handinzwisisiki.
But I can do no more than fulfill the conviction of my heart.
Asi handigoni kuita zvinopesana nokugutsikana kwomwoyo wangu.
I said, "I believe that Jesus Christ raised from the dead."
Ndikati ndinotenda kuti Jesu Kristu akamuka kwakafa.
And if the spirit that comes and shows visions and so forth.
Uye kana mweya unouya uchiratidza zviratidzo nezvimwe zvakadaro.
If that's question, drop around and find out.
Kana uriwo wamunomubvunzwa nawo, uyai muzvionere.
I said, that's all.
Ndizvozvo chete.
I said, but for myself, I can do nothing of my own self.
Asindakati asipachangu apana chaningaita nukuda kwangu.
And I said, if I tell the truth, God's obligated to me to witness that it is the truth.
Uendakati kana nikataura chokwadi, marari pokuti andipupurire kuti chokwadi.
And about that time something went.
Kepanguayo chimwe chunu chaka vachati.
Here he comes, coming right down.
Oyo.
And the American Photographer Association, the Douglas Studios in Houston, Texas.
Pavano mtori we mfananizo we association in America we Douglas Studios in Houston, Texas.
Having the big camera set there, they're forbidden to take pictures, shot the picture.
Anga ene kamera huru kwazo, akagara, havumiri kutora mfananizo, asi akavatora mfananizo.
When they were there to take pictures of Mr. Best.
Anga aripo achida kutora mfananizo yava Best.
And he said, before I went down there.
Yeah, I got in Sunday and ako.
He said, wait a minute, I've got six glossies coming here.
And I'm not sure, man, the name Fananzo, I'm telling you, I'll teach you a panel.
He said, here, shoot my picture now. And he put his finger in that old saintly man's nose like that.
I don't want to tell him, you know, I got such a good way. Check up a moon, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you.
Now take my picture, and he did.
I got it. You know, she told him, Fananzo, I'm going to
tell him. Then he drew his fist and put it up. He said, now take my picture, and they tuck it like that. Then he's done like that to pose for his picture.
I got a funda chibakera.
He said, you don't see this in my magazine like that. Brother Bosworth stood there and never said a thing. Then they just took the picture of this. On the road home that night, Catholic boy took it. He said to this other boy, he said, what do you think about that? He said, I know I criticized him. That guard left that woman's throat, I said he hypnotized her.
He
said, I could have been wrong on that. He said, what do you think about that picture?
I don't
know.
And
they put it in the acid. Here's his picture. You can ask him if you want to.
Okay, some acid. How you know him? Fananzo wake. No pan sa kumu vunza kana mchida.
They went home. He sat there and smoked a cigarette.
Wakaenda kumba yendo kuputa fojga agerepo.
When he had pulled out one of Brother Bosworth, it was negative.
Agatora negative ya Bosworth pakanga pasina chuno.
Pulled out two, three, four, five, six, and every one of them was blank. God would not permit the picture of his sainted old man standing there with that hypocrite with his nose, hand, fist shaking under his nose like that. He wouldn't permit it. They pulled out the next one, and here it was. The man had a heart attack. They sent that night. And they sent this negative to Washington, D.C. It was copyrighted, sent back.
Vakatumira negative ku Washington, D.C. ikadindwa kuti isakopwa ikabva yadzoswa zvakare.
And George J. Lacey.
No, George J. Lacey.
The head of the FBI fingerprinting document and so forth.
Mukuru wa FBI kuma fingerprints ine zvimwe zvakadaro.
One of the greatest readers in the whole world.
Anova mumwe wana mazvikokota munyika yose.
Was brought there and kept 2 days on it to test camera, lights, everything else.
Akaunzwa, akapedza mazuva maviri achiongorora kamera, magetsi nazvose.
When we come that afternoon, he said, Reverend Branham, I've been a critic of yours too.
Pakasvika masikati wayo akati, mufundisi Branham neniwo ndaikupikisai.
He said, no, I said it was psychologists. Somebody said they seen them lights and things like that.
He
said, you know, the old hypocrite used to say that, he meant the unbeliever.
Them
pictures around a halo around Christ, around the saints. He said that was just simply psychology. But said Reverend
Branham,
the mechanical eye of this camera won't take psychology. The light struck the lens, or struck the negative.
Negative.
And there it was. And he said, I submitted over to them. He said, oh, mister, do you know what that's worth?
I got. Nagaiba kwari, I got. Oh, imi munoziva here kukosha kwomufananidzo uyu?
And I said, not to me, brother, not to me.
Yet, kwete kwandiri, hama, kwete kwandiri.
And so he said, of course, it'll never come into effect while you're living.
Yeah, agati, hongo, achisi kuzokosha muri mpenyu.
But someday, if civilization moves on and Christianity remains,
asirimwe zuva kana zivo ikaenderera mberi chikristo chikaramba chiripo,
there'll be something happening about this.
Pane chaitika nokuda kweizvi.
So friends, tonight,
zvino shamwari dzangu manherano,
if this is our last meeting on this earth,
kana kukuri kusangana kwedu iko kupedzisira panyika pano,
you and I have sat in the presence of Almighty God.
Iwe neni takagara muupo hwaMwari chamasimba.
My testimony is true.
Chapupu changu ndechechokwadi.
Many, many things that take volumes of books to write it.
Zvakawanda, pane zvinhu zvakawanda zvingazadza mabhuku akawanda.
But I want you to know,
asi ndinoda kuti muzvizive,
how many in here that's actually without the picture seen the light itself standing around where I've been preaching? Raise your hands all over the building. Anybody that's ever seen it?
Vangano vari muno vakaona kwete pamufananidzo chiedza pachacho chakamira pandai paridza ndiri simudzai maoko enyu kwose kwose muimba ino, wose akambochiona.
See? About 8 or 10 hands are sitting here.
Muri kuona maoko angaita masere kana gumi avagere muno.
You say, could they see it and me not see it? Yes, sir.
Ungati ko vangachiona ini ndotadza kuchiona hongu changamire.
That star that the wise man was following passed over every observatory. No one's seen it but them.
Nyeredzi iya yaiteverwa navachenjeri yakapfuura nzvimbo dzose dzokuongorora zvomuchadenga. Hapana mumwe munhu akamboiona kunze kwavo.
They were the only one who saw it.
Ndivo chete vakaiona.
Elijah was standing there looking at all those chariots on fire and everything else.
Eria wakanga akamira paya achitarisa ngoro dzomoto nezvimwe zvose.
And the Gehazi looked around, he couldn't see him anywhere.
Gehazi akaringaringa haana kumbodziona.
God said, open his eyes and he can see, and then he see him.
Mwari akati zarurai meso ake kuti aone zvino akazodziona.
See? But he was a good boy standing there looking around, but he couldn't see it.
Muri kuona asi akanga ari mukomana akanaka amirepo akaringaringa asi haana kuzviona.
Sure. It's given for some to see and some not to.
Chokwadi zvakapiwa kuna vamwe kuti vaone uye vamwe kuti vasaona.
And that's true.
Zvino ichi chokwadi.
But now, you that has never seen it.
Zvino kune imi musati machiona.
Has never seen it.
Musati machiona.
And you that did see it with your natural eye.
Nemi makachiona neziso renyu.
And has never seen the picture.
We are musati maona mufananidzo wacho.
Yet the one that sees the picture has a greater proof than you that seen it with your natural eye.
Asi avo vakaona mufananidzo wacho vano umbo hukuru kupfuura imi makaona neziso renyu chairo.
Because you with your natural eye could have been mistaken.
Nokuti imi neziso renyu chairo ringakunyengerai.
It could have been an optical illusion, is that right?
Pamwe makangoona madzengerere, ndizvo here?
But that's not an optical illusion.
Asi ichi haazi madzengerere.
That's the truth, where scientific research proves that it's the truth.
Ichi chokwadi pazvinotsigirwa noumbo hwana mazvikokota vescience kuti ichi chokwadi.
So the Lord Jesus has did this.
Nokudaro Ishe Jesu akaita izvi.
What do you think it is then, you say, Brother Branham?
Zvino munofunga kuti ichi chii ungadaro hama Branham?
I believe that it is the same pillar of fire that led the children of Israel from Egypt to Palestine.
Ndinotenda kuti ishongwe yomoto imwe chete yakatungamirira vana vaIsraeri kubva kuEgypt kuenda kuPalestina.
I believe it's the same angel of light.
Ndinotenda kuti ndiye mutumwa wechiedza mumwe chete.
They come in the jail and come into St. Peter and touched him.
Akapinda mumutirongo akaenda kumutendi Petro akambata.
And went forward and opened the door and put him out into the light.
Anomuzarurira mukova akamubudisa kunze kwakachena.
I believe it is Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Zvakare ndinotenda kuti ichi ndi Jesu Kristu mumwe chete zviro nanhasi nokusingaperi.
Amen. He's the same Jesus today that he was yesterday.
Amen. Ndi Jesu mumwe chete nhasi sezvaakanga ari zviro.
He will be forever the same Jesus.
Asagara nokusingaperi ari Jesu mumwe chete.
While I'm talking about that same light.
Uye ndiri kutaura pamusoro pacho chiedza chimwe chete.
It's on that picture.
Chiri pamufananidzo.
It's on standing not 2 feet from where I'm standing right now.
Chiri chimire mafiti maviri kubva pandimire iko zvino.
That's right. I can't see it with my eyes, but I know it's standing here.
Ndizvozvo handikwanisi kuchiona namaziso angu asi ndinoziva chimire pano.
I know it's settling within inside of me right now.
Ndizvozvo kuti chiri kuzorora mukati mangu iko zvino.
Oh, if you could only know the difference.
Oh, dei maiziva mutsauko unoitika.
When the power of Almighty God catches and how things look different.
Kana simba Ramwari samasimba rabata uye kuti zvinhu zvinoshanduka sei.
That's a challenge. Anybody.
Uko kutaura kuna ani zvake.
I wasn't going to pray for no sick people. I was going to make a committal.
Ndanga ndisiri kuzonamatira varwere. Ndanga ndichida kungo kumikidza vanhu vose kunashe.
But the vision's hanging over the people.
Asi chiratidzo chiri pamusoro pavanhu.
God knows it.
Marano zviziva.
I ain't going to call no prayer line. I'm just going to leave you sit there. How many of you people don't have a prayer card? Let's see your hands.
Hazvira mutsetso wokunamatira varwere. Nchango kure gai maka garapa muri ipapo. Vangani vanhu muno asina makadi okunamatirwa. Simudzai maoko enyu.
Somebody don't have a prayer card.
Kana paino muno asina kadi okunamatirwa.
You don't have a prayer card.
Asina kadi okunamatirwa.
Colored lady sitting here. I see you had your hands up. Is that right?
Mudzimai amutema agere apa. Ndaona manga makasimudzai maoko enyu. Ndizvo here?
Just stand up so I can single you out just a minute.
Simukai nimbotaura nemi moga shoma.
I don't know what the Holy Spirit will say.
Andizvo kuti mweya mutsvene uchati kudini.
But you're looking at me awfully honest.
Asimanga nitarisa nokutendeka kose.
You have no prayer card?
Hamuna kadi rokunamatirwa.
If Almighty God would reveal to me what your trouble.
Kana mwari samasimba akandiratidza kuti dambudziko renyu chii.
I'm just doing this for a start, just to get started.
Tirongoita izvi tichitanga kuti ndiwane matangiro.
You believe me to be, you know, there's nothing.
Munotenda here kuti ndiri munoziva hapana.
There's not one good thing about me. If you're a married woman, I'm no more than your husband.
Hapana chinhu chimwe chete chakanaka pamusoro pangu. Kana muri mudzimai akaroorwa, handina kusiyana nemurume wenyu.
I'm just a man.
Ndiri munhu.
But Jesus Christ is the Son of God.
Asi Jesu Kristu mwanakomana waMwari.
And he sent his spirit to vindicate these things.
Yakatumira mweya wake kuzosimbisa zvinhu izvi.
If God will tell me what's wrong with you, and you know there's no way me to have contact with you at all.
Kana Mwari akanditaurira chiri kukunetsai uye munoziva kuti hapana nzira handingambokuzivai nayo.
Will you believe with all your heart?
Muchatenda here nemwoyo wenyu wose?
God bless you. Then your high blood pressure has left you.
Mwari akuropafadzei zvino chirwere chenyu cheBP chakusiyai.
That's what you had, wasn't that right?
Ndichamanga muna chihandizvo here?
And sit down.
Chigarai pasi.
You just believe that one time.
Chimbozvitenda izvi kamwe chete.
I challenge anybody to believe it.
Ndinodenda munhu wose kuti azvitende.
Look here, let me tell you something.
Ona here, regai ndikuudzei chimwe chinhu.
Martha coming to the Lord Jesus.
Marita achiuya kuna Ishe Jesu.
That gift would never operate if the Father had already showed him what he was going to do.
Chibochia chingadai chisina kumboshanda asi baba vakanga vamuratidza zvaaizoita.
It would never operate, but she said, Lord.
Chingadai chisina kumboshanda asi akati Ishe.
If thou would have been here, my brother would not have died.
Dai manga muri pano hanzvanzi yangu ingadai isina kufa.
But I know that even now, whatever you ask God, God will give it to you.
Akati asi ndinoziva kuti kunyange iko zvino chose chamunokumbira Mwari, Mwari anokupai.
He said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
Iye akati ndini kumuka noupenyu anotenda mandiri kunyange anga akafa, asi uchararamazve. Zvakare ani nani anorarama achitenda mandiri angatongofi. Unozvitenda izvi here?
This is what she said.
Chinzwai zvakataura?
She said, yea, Lord.
Akati, hongi, Ishe.
I believe that everything you've said is the truth. I believe you're the Son of God that was to come into the world.
Akati, hongu. Ndinotenda kuti zvose zvama taura ichokwadi. Ndinotenda kuti ndimi mwanakomana waMwari waizouya munyika.
That's her approach, humbly.
Ndiwo mauyire akaita achizvininipisa.
You feel different, don't you, lady?
Makakunzwanana, handizvo here, mudzimai?
That's right.
Hongu. Ndizvozvo.
Little lady sitting right there next to you, too.
Muzimai agere pedyo nemuyo zvakare.
Suffering with arthritis and the female trouble.
Ari kutambura nedenda ramapfupa nechirwere chamadzimai.
Isn't that right, lady?
Handizvo here, mudzimai?
Stand up just a minute. The little lady with a red dress on.
Simukai kwakanguva mudzimai uyo ane dress dzvuku.
You're so close, is a vision to come to you.
Manga muri pedyo chiratidzo chabva chauya pamuri.
Arthritis, female trouble. Is that right?
Denda ramapfupa nechirwere chinonetsa madzimai. Ndizvozvo here?
Here's something in your life. You got a good, straight look to you.
Hechi chimwe chiri muupenyu hwenyu muno kutarishika kwakanyatsuti tsvikiti. Ivet.
You got a lot of worry on your life.
Muno kushushikana kwakanyanya muupenyu hwenyu.
A lot of trouble.
Matambudziko akawanda.
That trouble's about your loved one.
Zvodambudziko iri riri pamusoro pomudiwa wenyu.
It's your husband.
Murume wenyu.
He's a drunkard.
Chidhakwa.
He won't go to church.
Hadi kuenda kuchechi.
If that's right, raise your hand.
Kana zviri izvo simudzai ruoko rwenyu.
God bless you, lady.
Mwari akuropafadzei mai.
Go home now and receive your blessing. You're healed.
endai kuomba zvino mugamuchire maropafadzo enyu maporeswa.
Turns light around you.
Papenya chiedza pamuri.
Man sitting right next to you in there.
Munhu agere pedyo zvakare ipapo.
You, sir.
Imi changamire.
You believe?
Munotenda here?
With all your heart?
Nemwoyo wenyu wose?
You've lost one of your senses.
Hamuchakwanisi kusenzesa imwe nhengo.
That's the sense of smelling. Isn't that right? If it is, wave your hand.
Hamukwanisi kunhuhwidza. Handizvo here kana zvirizvo? Ninirai roko rwenyu.
Put your hand up to your mouth like this.
Isai roko rwenyu kumuromo wenyu sezvizvi.
Say, Lord Jesus, I believe you with all my heart.
Mwari she Jesu, ndinokutendai nemwoyo wangu wose.
God bless you. Go now, you receive your healing.
Mwari akuropafadzei chiendai zvino. Muchagamuchira kupodzwa kwenyu.
Have faith in God. What do you all think about it back in there? Do you believe?
Ivai nokutenda muna Mwari. Munofungei mose pamusoro pazvo kumashure uko. Munotenda here?
Be reverent.
Remekedzai.
There's a lady sitting right back over there in a corner.
Pano mudzimai agere shure kukona uko.
I see that light hanging over.
Ndaona chiedza chiri pamusoro pake.
That's the only way I can tell what about it. That light hanging, this light right here is hanging over the lady.
Ndiyo bedzi nzira yandinokwanisa kutaura zvinhu izvi. Chiedza ichi chakamira po. Chiedza ichi chakamira pamusoro pomudzimai uyu.
Maybe just a minute if I can see what it is.
Pamwe munguva shoma ndichaona kuti chii.
It break. The lady is suffering with a heart trouble.
Hanzi, mudzimai uyu ari kutambura no moyo.
She's looking right to me.
Akatarisa kwandiri.
And her husband sitting next to her.
Uye murume wake akagara padyo naye.
And her husband has got some sickness. He's just been sick, upset, sick.
No murume wake wane urwere anga chingorwara kunetsekana nokurwara.
Isn't that right, sir?
Hanzi here changamire.
Raise your hands up if that's true.
Simudzai maoko enyu kana chiri chokwadi.
That's right, you lady with a little scarf there.
Ndizvozvo. Ndiri kureva imi mai mune kachira muhuro.
The mister, isn't that right? Haven't you been this kind of upset today?
Chakabira ndizvo here manga musingaite here sokunetsekana nhasi.
You have upset your stomach, the man.
Muri kunetsekana mudumbu menyu changamire.
That's right.
Ndizvozvo.
You all believe with all your heart?
Mose tendai. Mose nomoyo wenyu wose.
Both of you?
Mose imi.
You accept it?
Munozvigamuchira here?
Sir, I tell you, you too, I see you. Your hand up.
Changamire, ndinokuudzaiwo imiwo. Ndaona imi makasimudza ruoko rwenyu.
The habit of smoking, quit doing that.
Tsika yokuputa, regai kuita izvozvo.
You smoke cigars, you shouldn't do that.
Munoputa sharuti, hamufaniri kudaro.
Makes you sick, isn't that right? If it is, wave your hand like this.
Zvinokurwadzisai handizvo here kana zvirizvo, simudzai ruoko rwenyu sezvizvi.
That's what's upsetting you, it's bad on your nerves.
Ndizvo zviri kukurwarisai, zvinokanganisa tsinga dzenyu.
Throw the nasty thing away and don't do it no more.
Rasai, zvinhu zvakaipa izvo, uye regai kuzombozviita zvakare.
You'll get over that and be all right. Your wife's heart trouble will leave her. You believe that?
Munozopora uye dambudziko romudzimai wenyu romoyo richamusiya. Munozvitenda here?
Isn't that right? I can't see you from here and you know that.
Handizvo here, handisi kukuonai, ndiri kuno, munozviziva.
But you're carrying cigars on in your pocket, in the front. That's right.
Asi makatakura fodya dzesharuti muhomwe yenyu yapamberi, ndizvo chaizvo.
Lay your things out and put your hand over on your wife.
Dzibudisei moisa roko rwenyu pamudzimai wenyu.
Tell God that you are through with that kind of stuff. You'll go home well. You and your wife will get well.
Moza mari kuti mapedza kuwadzana nezvinhu zvakadaro, muchaenda kumba mapora imi nomudzimai wenyu muchapora.
Blessed be the name of the Lord Jesus.
Zvizara cheJesu ngari kudzwe.
You believe with all your heart?
Munotenda nemwoyo wenyu wose here?
This little lady sitting here looking at me here.
Mudzimai uyu akagara apo akanditarisa.
You're on the front seat here, sitting right here.
Iye muri pa apo pachigaro chapamberi pano agere panapa.
Little lady looking at me, sitting right there.
Mudzimai wechiduka ane akanditarisa akagara pano apa.
You have a prayer card, lady?
Hamu mune kadhi rokunamatirwa mai?
Right here.
Vari panapa.
You don't have any prayer card?
Hamuna kadhi rokunamatirwa.
Do you believe with all your heart?
Munotenda nemwoyo wenyu wose here?
You believe in Jesus Christ can make you well?
Munotenda kuti Jesu Kristu anokwanisa kukuporesa here?
What do you think about it? You sit next to her. Do you have a prayer card, lady?
Munofungei pamusoro pazvo imi makagara pedyo naye. Mune kadhi rokunamatirwa here, mai?
You don't?
Hamuna.
You want to get well too?
Muda kupora zvakare?
Wouldn't you like to go eat again like you used to? Have the stomach trouble over?
Hamude here kudya sezvamaisimboita kuti mupodzwe dambudziko romudumbu.
You believe Jesus heals you now?
Munotenda kuti Jesu anokupodza iko zvino?
Stand up if you believe Jesus Christ heals you.
Simukai kana muchitenda kuti Jesu Kristu akakupodzai.
You had an ulcerated stomach, didn't you?
Manga muine maronda mudumbu, handizvo here?
It's caused from a nervous condition.
Zvakakonzerwa nokuti manga muri munhu anga chingofunganya.
You've been nervous for a long time.
Magara mchingofu shushikana kwenguwa ya kareba.
Especially acids and things, or I mean, creates acid, it makes sense to your teeth when you belch your food back up in your mouth.
Kunyanya maacid nezhimwe. Aiwa, ndinoreva kuti munoumba maacid uye zvinoita kuti mazino awe nokuteta kana mudya chikafu.
That's truth. Yes, sir. It is a peptic ulcer.
Ichokwadi, ongichangamire. Kurumaruma kwamudumbu.
It's laying at the bottom of your stomach. It burns sometime after eating, especially toast with butter on it.
Pangwa kuri nechapasi mudumbu menyu. Dzimwe nguva munopisa shure kwokunge madya kunyanya chingwa chakatostwa chikaiswa butter.
That right?
Ndizvo here?
I'm not reading your mind, but the Holy Ghost is infallible.
Handisi kuverenga pfungwa dzenyu asi mweya muchene haukanganisi.
You're healed now. Go home. Be well.
Mamboreswa zvino endai kumba muchapora.
What are you back over in this direction?
Ko imi muri kudiviri?
Some of you were without a prayer card. Raise up your hand.
Vamwenyu ari shure uko vasina makadi okunamatirwa simudzai maoko enyu.
Somebody without prayer cards.
Mwemuna asina kadi okunamatirwa.
All right, be reverent.
Zvakanaka, ivai nokuremekedza.
Believe with all your heart.
Tendai nomwoyo wenyu wose.
What about up the balcony?
Ko vari pakamuri yapamusoro?
Have faith in God.
Ivai nokutenda muna Mwari.
I can't do this within myself.
Andikwanisi kuita izvi ndoga.
It's only His sovereign grace.
Ah, si, nenyasha dzake dzoga.
Do you believe?
Munotenda here?
I can only say as He shows me, as your faith.
Ndinongotaura zvaanenge andiratidza zvokutenda kwenyu.
I say that to shake your faith.
Notaura izvi kuzunguza kutenda kwenyu.
Then see which way He'll lead me.
Ndinoona kuti anotungamira nenzira ipi.
Did you realize this is not your brother?
Maona here kuti handisina hama yenyu.
You're standing in His presence.
Magamira mupo wake.
Not me that's doing this. It's your faith operating it. I can't operate it.
Handisini ndirikuita izvi. Kutenda kwenyu ndiko kunoita zviitike izvi.
It's your faith that's doing it.
Ini handigoni kuti zviitike. Kutenda kwenyu kunozviita.
I have no way of operating it.
Handina nzira yekuti zviitike.
Just a minute. In this corner.
Mirai shoma. Mukona iyi.
I see a colored man sitting there. Kind of elderly with the glasses on.
Ndikuona murume mutema gere apa wechikuru akapfeka magirazi.
You have a prayer card, sir?
Mune kadi rokunamatirwa here. Changamire.
Stand up on your feet a minute.
Shimukai netsoka dzenyu shoma.
You believe me to be God's servant?
Munotenda kuti ndiri muranda waMwari?
With all your heart?
Nemwoyo wenyu wose here?
You're thinking about somebody else, aren't you?
Muri kufunga mumwe munhu, handizvo here?
If that's right, wave your hand.
Kana zviri izvo simudzai ruoko rwenyu.
Not because it's me, your brother.
Kwete kuti ndini hama yenyu.
Now you don't have a prayer card. There wouldn't be no way of you ever getting in line because you ain't got a prayer card.
Zvino hamuna kadi rokunamatirwa. Panga pasina mukana wekuti muuye kuzonamatirwa nokuti hamuna kadi.
Now if any of you got prayer cards, don't raise up, see, because you'll have a chance to come in the line.
Kana varipo vana makadi okunamatirwa, regai kusumuka mwana nokuti muchawana nguva yokuya kuzonamatirwa.
But I see that light is hanging above him.
Asi ndiri kuona chiedza chiri pamusoro pake.
It's never broke to a vision yet.
Hachisati chasvika pakuita chiratidzo kwete.
I cannot heal you, brother.
Handikwanisi kukupodzai hama.
I cannot.
Handikwanisi.
Only God can do that.
Mwari oga ndiye anogona kuzviita.
But you've got faith. You're believing.
Asi imi munokutenda, muri kutenda.
And there's something it's caused it, some way.
Iye pane chimwe chinhu chaita kuti zvidaro neimwe nzira.
If Almighty God will tell this man what's his trouble, will the rest of you receive your healing?
Kana Mwari chamasimba akaudza murume uyu dambudziko rake, imi mose munga gamuchira here kupodzwa kwenyu?
There's a man perfectly standing 10-15 yards away from me.
Oyo murume akamira mayadi anokwana gumi kana gumi namashanu kubva pandiri.
I never seen him in my life.
Handisati ndambomuona muupenyu hwangu.
He's just a man standing there.
Angori murume akamira ipapo.
If Almighty God will reveal what's wrong with that man, every one of you are to walk right out of here a well person.
Kana Mwari chamasimba akazarura kwandiri chiri kunetsa murume uyu, mumwe nomumwe wenyu anofanira kubuda muno apora.
What more can God do?
Ko Mwari angaita chii chimwe?
Is that right?
Ndizvo ka?
Sir?
Changamire.
There's nothing wrong with you.
Hapana chiri kukunetsai.
You're weak. Have a little getting up at night, prostrates and so forth.
Makari kutika munomuka muka usiku noura nezvimwe zvakadaro.
But that's not what's your trouble.
Asi handizvo zviri kukunetsai.
Your trouble is concerning your boy.
Dambudziko riri maererano nomwanakomana wenyu.
And your boy is in some kind of a state institution.
Mwanakomana wenyu ane kwaakachengetwa.
And he has a dual personality.
Iye ane unhu huviri.
Is that right? Wave your hand if that's right.
Handizvo here? Simudzai ruoko rwenyu kana zvirizvo.
That's exactly right.
Ndizvozvo chaizvo.
How many believes now that Jesus Christ, the Son of God, is standing here?
Vanga anotenda iko zvino kuti Jesu Kristo mwanakomana waMwari amire pano.
Let's stand in offer praise and receive our healing.
Ngatisimukei timutende togamuchira kuporeswa kwedu.
Almighty God, author of life, giver of every good gift.
Mwari samasimba, mupi upenyu, mupi wechipo chose chakanaka.
You're the same Lord Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever.
Muri pano ishe Jesu Kristo mwe chete zvino nanhasi nokusingaperi.
And Satan, you've bluffed these people long enough.
Zvino Satan wanyengedza vanhu ava nguva yakareba.
Come out of them.
Buda mavari.
I adjure thee by the living God, whose presence is here now in the form of a pillar of fire.
Ndinokurayira naMwari mupenyu ane upo hwake zvino pano mushongwe yomoto.
Leave these people and come out of them in the name of Jesus Christ. Every one of you raise your hands and praise God and receive your healing. Everyone.
Siya vanhu ubude mavari nezita raJesu Kristu mumwe nomumwe wenyu ngasimudze ruoko rwake arumbidze Mwari akugashira kupodzwa kwake mumwe nomumwe.
Hallelujah, 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 hallelujah.